One Man's Influence on Another, preached October 13, 1962, at Jeffersonville, Indiana. A Shona translation, Simba Ramaitireo Mumwe Pane Mumwe, yakaparidzwa Gumiguru 13, 1962.
Thank you, Brother Neville.
The
Lord bless you.
Mazita
Neville, greetings, friends. It's very nice to be out here again tonight at the Tabernacle.
Manyaraka naka shamari, zvakanaka kwazvo kuva pano zvakare pa Tabernacle siku huno.
To speak again about our Lord and Savior, who we are all in love with, I'm sure.
Kuzotaura zvakare pamusoro paShe nomponesi wedu, wandine chokwadi chokuti tose tiri murudo naye.
So we wouldn't be sitting here in this hot building, jammed in the way we are tonight, if we didn't love him.
Kana kuti tingadai tisiri muno mumba inopisa takatsikirirana sezvatiri usiku huno dai tanga tisingamudi.
Because that's our purpose of being here, is to express to him that we love him.
Nokuti ndicho chikonzero chedu chokuva pano kuti timuratidze kuti tinomuda.
And our anticipations are greatly moved when we think of his approaching time.
Uye taro yedu huru inosimudzirwa kana tikafunga kuti kuuya kwake kwa pedo.
As we see the signs appearing of his advent,
patiri kuona zviratidzo zvokuuya kwake,
we are longing for that great hour and when we shall see him.
Tinoshuvira nguva huru iyi yatichamuona.
Since I was here the other Sunday a week, there's been more has gone on to meet him.
Kubva pandaiva pano sondo yapfuura, pano vakawanda vakaenda kundosangana naye.
One was Mrs. Ford. Miss Levi Ford, she is 80 years old, a precious woman.
Mwawo ndi Mai Ford, Mai Levi Ford. Vakanga vana makore makumi masere, mudzimai anokosha.
Her husband passed away some time ago.
Murume wavo akafa nguva yapfuura.
He was a veteran of the Spanish-American War.
Akanga ari mumauto muSpanish-American War.
And in my life story, I mention her son's name.
Ndinopandaka patsananguro yeupenyu hwangu ndakataura zita romwana komana wavo.
He's the one that was going to save me that suit, you know, after he wore it out.
Ndiye akanga achizondichengetera suit iya munoziva mushure mokunge aisakadza.
The suit of, I believe, the Boy Scout suit.
Suit iyoyo ye ndinotenda kuti isuit yama scout.
And when I went to get the part of it, there's only one leg in left.
Uye, iye. Pandakaenda kundotora zvakanga zvasara, yakanga yangosara gumbo rimwe chete.
Lloyd's perhaps here tonight, the same boy.
Chida Lloyd ari pano usiku huno, ndiye mukomana wacho.
And I had his mother's funeral the other day.
Uye ini ndakaviga mai vake imwe nguva.
And he asked me, said, Billy, I wish you would speak on something that proves that my mother rises again.
Uye akandikumbira akati, Bill, ndinoshuva kuti dai ukataura pamusoro pechimwe chinhu chinosimbisa kuti mai vangu vachamuka zvakare.
And the Lord gave me a message for it.
Ndinoshuva akandipa maridzo yacho.
On the exact positive, when the Bible, all nature, everything that God created speaks that she'll rise again.
Chaiyo yaifanira chaizvo. Apo Bhaibheri nezvisikwa zvose, zvose zvakasikwa naMwari zvinoratidza kuti vachamuka zvakare.
Who's going to speak against it then?
Ndiana achapikisana nazvo zvino.
God says so, proves it by his nature.
Mwari anodaro, anozvisimbisa nezvisikwa zvake.
Proves it by his word, proves it by her life, everything else. She's got to raise.
Anozvisimbisa neshoko rake, anozvisimbisa neupenyu hwavo, nezvimwe zvose, vanofanira kumuka.
There's no way. There's nothing. Heavens and earth might fail, but that won't fail.
Hapana nzira, hapana chinhu. Denga nenyika zvingapfuura asi izvi hazvikundiki.
She's got to come forth again.
Vanofanira kumuka zvakare.
Then, day before yesterday, a manager used to be with me, Mr. Baxter. Many of you remember him. He spoke right from this platform.
Marimwe zuro manager wandaisimboshanda naye vaBaxter vazhinji venyu munovarangarira vakamboparidza paplatform ino.
His wife died suddenly with a heart seizure.
Mudzimai wavo akafa nechirwere chomoyo.
And he's very tore up and very sad. I trust you'll remember Brother Baxter in your prayers as you pray.
Zvino zvakavakanganisa kwazvo uye vakasuwa kwazvo. Uye ndine tariro, ndinovimba kuti mucharangarira hama Baxter muminyengetero yenyu pamunenge muchinamata.
Because he's one of our brothers and he lives in Vancouver, British Columbia.
Nokuti mumwe wehama dzedu uye vanogara kuVancouver, British Columbia.
And he hasn't been with me now for a number of years.
Zvino vanga vasinga chashandi neni kwamakore akawanda.
And I heard that his wife had had a kind of a nervous break or something, and then all of a sudden she took a heart seizure and was gone.
Zvino ndakanzwa kuti mudzimai wavo akanga achinetseka nechirwere chetsinga chinokanganisa pfungwa kana zvakadaro, uye kamwe kamwe akazorwadziwa nomoyo ndokubva angofa.
We just can't tell what time it's going to call.
Hatizivi nguva yatichadanwa.
And then when he calls, we must be ready.
Zvino kana zvaitika kuti atidana, tinofanira kunge takagadzirira.
That's the reason that we're here tonight.
Ndicho chikonzero tiri pano usiku uno.
I was in the study there, the office, rather talking to Mr. Moore.
Ndanga ndiri mumba mandinoverengera muofisi imomo ndichitaura navamo.
He'd persuaded me out of that. I was trying to get away from Thanksgiving.
Vandinyengetedza ndanga ndichiedza kusavapo pazuva ramatatenda.
I wanted to have a meeting here for Thanksgiving Day.
Ndanga ndichida kuva nomusangano pano wezuva ramatatenda.
Then going to Shreveport, of course, I wouldn't hardly be able to make it.
Uye ndozoenda kuShreveport nokuti ini andaizokwanisa kuzviita.
And finally he said, well, if you've got three meetings now, I ain't going to have them seven seals later.
Zvino kokupedzisira vakazoti zvakanaka kana muine misangano mitatu iko zvino muchazova nezvisimbiso zvinomwe kumashure.
Then you could give us that one day anyhow.
Zvino mungawanese here zuva rimwe chete.
So finally we go giving the Friday, Saturday and Sunday.
Uye kokupedzisira tanga tichazova nawo chishanu mugovera nesvondo.
Now I promise you, man, Thursday, Friday, Saturday and Sunday.
Uye zvino ndazovavimbisa china chishanu mugovera nesvondo.
And it'll be, Pentecost will be 50 years old in Louisiana, the Thanksgiving Day.
Uye ine, Pentecost inenge yava namakore makumi mashanu muLouisiana, zuva ramatatenda.
It fell 50 years ago in Louisiana.
Iwo wakaburuka makore makumi mashanu apfuura muLouisiana.
Now, tomorrow morning, we're going to kind of press that everybody that doesn't have a Sunday school you're attending.
Zvino mangwana mangwanani, tichakoka munhu wose anenge asina kwaanoenda nesvondo.
I see our precious brother Don Ruddle here, and I know he has Sunday school in the morning.
Ndikuona hama yedu inokosha Don Ruddle ari pano, uye ndinoziva kuti vanoita svondo mangwanani.
And perhaps these other ministers in here from around the neighborhood that have Sunday school.
Uye zvichida pana vamwe vaparidzi vari pano vanogara munharaunda vane misangano nesvondo.
Now, we want you to go to your own Sunday school if you have one.
Zvinoda kuti muende kusvondo kwenyu kana munako.
But if you have no Sunday school and you like to be with us,
asi kana musina svondo uye muchida kunge munesu,
I want to speak in the morning and put out a blackboard.
Ndoda kutaura mangwanani uye ndichaisa paboard.
And teach on the whole statute of a perfect man.
Ndichadzidzisa pamusoro pechimiro chomunhu akakwana.
And draw it out in on the blackboard.
Zvakare ndichanyora paboard.
And show God's requirements and how we come to the perfect statute of a perfect man before God.
Uye ndoratidza zvinodiwa naMwari uye kuti tinosvika sei pachimiro chomunhu chakakwana akakwana pamberi paMwari.
And then tomorrow night, the Lord willing, I want to speak on the subject of my guide.
Uye zvemangwana manheru isha achitendera ndinoda kutaura pamusoro penyaya yokuti mutungamiriri wangu.
So if some of you that's out of town and we want to try to start these services early, if
saka kana varipo vamwe vanobva kunze kweguta, zvino tinoda kuedza kuti titange misangano iyi nokukurumidza kana.
I haven't talked with the pastor yet, but I wish you would start Sunday school real early in the morning.
Hanzvanzi ndataura nomufudzi, asi ndiri kuda kuti titange svondo nokukurumidza mangwanani.
And church tomorrow night, maybe if possible, begin at 6:30 or something.
Uye tichapinda church mangwanani usiku, zvichida kana zvichikwanisika titange na 6:30. Kana nguva yakada kudaro.
And that'll give the people an opportunity, so if they want to stay, we can be out maybe by 8:30.
Zvino izvi zvinopa vanhu mukana wokuti kana vachida kugara, tinogona kubuda na 8:30.
And then some of them.
Uye vamwe vavo.
I met a lady today, it's driving three, four, but.
Ndasangana nomudzimai nhasi anofamba kuya kuno maawa matatu kana mana nemotokari anenge.
She said we got out at 8 o'clock or 8:30, she'd get home around 2:30 or 3 o'clock the next morning. Her husband going to work.
Ati kana tikabuda na 8 kana 8:30 anozosvika kumba na 2:30 kana 3 mangwanani anotevera murume wake anoenda kubasa.
So we won't be doing anything anyhow, just loafing around, so let's just come on to church early.
Nodare sapana chatinenge tichiita, tinenge takangogara nokudaro Nodana ngatikurumidzei kuuya kuchechi.
And we don't have, you know, we don't have to have a form about this.
Zvino hatina, munoziva, hatifaniri kuita chisungo pane izvi.
God is without form, you know, the Bible.
Mwari haana chimiro, munoziva, Bhaibheri.
So we hope that you're all here and all that can be.
Nodaro ndinotenda kuti mose muchava pano. Uye navose vanokwanisa.
Now if you have your own services, remember, this is an interdenominational tabernacle where people would come.
Zvino kana mune misangano yenyu, rangarirai inoi tabernacle isina miganhu yedenomination apo vanhu vanouya.
And most of our crowds are made up from out-of-town people.
Uye vanhu vedu vazhinji vanobva kunze kweguta.
Now if there happened to be a stranger here, I want to show you something.
Zvino kana paine muenzi pano, ndinoda kukuratidza chimwe chinhu.
And I've just walked to the platform and I don't see 10 people that I know.
Uye ndichangosvika pa platform zvakare handisi kuona vanhu gumi vandinoziva.
How many people here from out of the city of Jefferson? Raise your hand.
Vangani vanhu vanobva kunze kweguta reJefferson? Sumudzai maoko enyu.
99%. It's just friends.
Maona zvikamu makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe kubva muzana. Maona.
How many here from 100 miles away raise up your hand?
Vangano ari pano vanobva kunzvimbo dzinosvika mamaira zvana kubva pano, simudzai maoko enyu.
There's 50% of that, over 100 miles away.
Pane zvikamu makumi mashanu kubva muzana vanobva mamaira zana kubva pano.
How many here from over 200 miles away raise up your hand?
Vangani pano vanobva mamaira anopfuura mazana maviri kubva pano, simudzai maoko enyu.
300 miles away raise up your hands. Look here.
Mamaira mazana matatu kubva pano, simudzai maoko, tarisai.
400 miles away, raise up your hand. Look here.
Mamaira mazana mana kubva pano, simudzai maoko enyu, tarisai.
500 miles away, raise up your hand.
Mamaira mazana mashanu kubva pano, simudzai maoko enyu.
Look at that. Over a third of the congregation, over 5 miles away.
Tarisai muone chikamu chinopfuura chimwe zvitatu cheungano vanobva mamaira anopfuura mazana mashanu kubva pano.
See, it's his friends that gathers in from around where they're going to be here.
Maana zvinongova shamwari dzinoungana pamwe kubva kose kose tichazova pano.
So we're grateful for you and we're here to help you.
Nokudaro tinokufarirai zvakare, tiri pano kukubatsirai.
We're here to do all that we can for you.
Tiri pano kukuitirai zvose zvatinokwanisa.
Now I just was reading back there some a letter my son just handed me.
Uye iko zvino ndanga ndichiverenga ndiri kumashure uko tsamba yandapiwa nomwanakomana wangu.
Of a lady that said this coming this time will be 35 trips that she come hoping to be prayed for.
Yomwe mudzimai anga achiti kuuya kwaaita nhasi ndokwechima kumi matatu neshanu achitarisira kunamatirwa.
35 times she drove for hundreds of miles. 35th trip.
Nzendo makumi matatu neshanu idzi akanga achidriva mazana amamaira nzendo makumi matatu neshanu.
And then remember there's about 600 and something waiting on waiting list from around the world trying to get to for interviews.
Uye varangarirai pane mazana matanhatu navamwe vakamirira munyika dzose vari kuedza kuti vazokwanisa kutaura neni.
See, it's pretty complicated.
Mukuona zvakaoma.
When we're just thinking about right here, it isn't too much.
Kana tichiona vari pano havana kunyanya kuwanda.
We could just hear that. See, it's around the world.
Mukwanisa kunzwa kuti maona.
And so we are pressed.
You know,
one of that ladies in the building tonight, 35th trip that wrote a letter, should be here tomorrow.
And this is what I'm saying. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the
For 35 times, she's been here without being prayed for.
Akauya pano nguva dzinosvika makumi matatu neshanu asinganamatirwi.
I guess she's not in the building. Maybe didn't get to come.
Ndinofunga kuti haamo muimba ino zvichida haana kuuya.
I was just reading her letter back there.
Asi ndanga ndichiverenga tsamba yake kumashure uko.
Now, I've always tried to, when I come down here, when I'm at home.
Zvino ndakaedza nguva dzose pandinouya kuno, pandinenge ndiri.
To talk about something, not just to be talking. Or not something that would please the people.
Chimwe chokutaura pamusoro pacho kwete kungotauravo kana kungoita zvokufadza vanhu.
I've tried to speak about something that would please God and help the people, you see, for help.
Ndinoedza kutaura pamusoro pezvinhu zvinofadza Mwari uye zvichibatsira vanhu, maona, kuti zvibatsire.
That we can all, no matter what church you belong to, what denomination,
kuti tose zvisinei kuti tiri vechechi ipi kana kuti vedenomination ripi.
That you could be helped for a closer walk with God.
Kuti zvikubatsire kufamba pedyo naMwari.
And that's our reason of being here. A closer walk with God.
Ndicho chikonzero chedu chokuva pano kuti tifambe pedyo naMwari.
When we find that the day is late as it is and the drawing near of the Lord.
Tinoona kuti nguva yapera sezvayaita uye kuya kwashe kwaswedera.
I told my wife today, if I don't get in a revival somewhere, I'm going to perish.
Ndaudza mudzimai wangu nhasi kuti kana ndikasava norumudziro pane imwe nzvimbo ndichaparara.
I just can't stand it. Something just inside me burning.
Handikwanisi kuzvitakura ndi pane chimwe chinhu mandiri chiri kupisa.
Oh, we just come through a whole series of meetings where thousands of people attending.
Oh, tichangobva mumisangano inotevedzana uko kwanguva kuchiuya zvuru zvavanhu.
No matter if you had 2 or 3 million people, if there's no revival, that's just what we used to call down in Kentucky a protractive meeting.
Zvino hazvina mosva kuti mamiriyoni maviri kana matatu avanhu vanenge vauya kana pasina rumutsiriro ndizvo zvataidaidza kuKentucky kuti kungounganawo.
You know, we all go out to a protractive meeting, we call it.
Mozvatose tine misangano yekungounganawo tingadaro.
And but we want a revival where the Spirit of the Lord is moving upon the people.
Zvino tinoda rumutsiriro apo mweya waMwari unofamba pavanhu.
People are being saved and great things are being done to accomplish something for the kingdom of God.
Navanhu vachiponeswa uye zvinhu zvikuru zvichiitirwa mumambo hwaMwari.
Now, in the prayer services,
zvino muminamato,
usually you can see why we couldn't hold a prayer line here.
Kazhinji isu, munokwanisa kuona kuti sei tisingakwanisi kuva nomutsetso wokunamatira pano.
See, it's just so jammed up you couldn't do it, see?
Maona pakanyanya kuzara hazvikwanisi kuitwa maona.
But usually in the prayer lines is people who are comes and they find the Lord to be real.
Asi kazhinji mumutsetso wokunamatirwa vanhu vanenge vari vanouya voona kuti Mwari ndowe zvokwadi.
And we find that the Lord Jesus hasn't changed one bit.
Zvino tinoona kuti Ishe Jesu haana kumboshanduka kana napaduku pose.
From what he was, he is today and always will be.
Zvaakanga ari ndizvo zvaari nhasi uye acharamba akadaro.
And the Bible said in Hebrews 13:8 that he's the same yesterday, today and forever.
Zvakare Bhaibheri rakataura kuna Hebrews 13:8 kuti haashanduki zviro nanhasi nokusingaperi.
And in the congregations of the people that gathered to hear him in them days,
zvino muungano dzavanhu vaiungana kuzomunzwa mumazuva iwavo,
maybe they wouldn't get into a prayer line.
Zvichida vakanga vasingapindi mumutsetso wokunamatirwa.
But they would have faith to believe.
Asi vakanga vaino kutenda.
And our Lord would turn as their faith would touch him.
Zvino Ishe wedu aizotendeuka kana kutenda kwavo kwamubata.
And would turn and tell the people that there were certain things wrong with them that they had done.
Aizotendeuka oudza vanhu kuti pane zvinhu zvakaipa zvavakanga vaita.
And for them to go and be healed. Or go do something, make something right or something.
Zvakare kuti vaende vandopora kana kuti vaende vandoita chimwe chinhu. Vaindogadzisa chimwe chinhu kana chimwe chakadaro.
We know about the woman at the well and the woman with the blood issue.
Tinoziva zvomukadzi wapatsime nomukadzi aibuda ropa.
And also many the blind Bartimaeus that their faith touched him.
Uye navamwe vakawanda napatimie bofu kuti kutenda kwavo kwakamubata.
And tonight he's still the high priest of our confession, just as great as he ever was.
Zvino usiku huno achiri muprista mukuru wokupupura kwedu uye achiri mukuru sezvaakanga ari.
Now we got to let ourselves be his servants.
Zvino tinofanira kuva varanda vake.
He is the vine, the resource of life.
Iye muzambiringa unopa upenyu.
We are the branches that receive that life.
Tiri matavi anogamuchira upenyu hoho.
And the branch bears the fruit, not the vine.
Zvino matavi ndiwo anobereka zvibereko kwete muzambiringa.
And now Christ works through his church.
Zvino Kristu anoshanda kubudikidza nechechi yake.
And then if we can yield ourselves in such a way.
Uye kana tikazvipira nenzira yokuti
that the Holy Spirit can take complete control of us in our faith in Christ.
Mweya mutsvene unosvika pakutitonga zvakaperera mukutenda kwedu muna Kristu.
He'll do the same thing because it's Christ.
Anozoita zvinhu zvimwe chete nokuti ndi Kristu.
And if you're here, a stranger, and with us,
zvino kana uri muenzi anesu pano.
Now, usually the people here, gosh, in the tabernacle, our pastor here, has prayer for the sick practically every night.
Zvino kazhinji vanhu pano patabernacle, mufudzi wedu pano anonamatira vanorwara usiku hoga hoga.
And you get prayed for by our gracious and beloved pastor, Brother Neville.
We namatirwa ine hama yedu inodikanwa mufudzi hama Neville.
A man that God hears and answers prayer for, Brother Armin Neville.
Munhu anonzwikwa naMwari uye minamato yake ichipindurwa hama Armin Neville.
And a brother Don Ruddle and those other brethren who pray for the sick.
Ne hama Don Ruddle nedzimwe hama idzi dzinonamatira vanorwara.
Brother Jackson, I guess he's around here somewhere from the other sister church down Hyde Park.
Nama Jackson ndinofunga kuti vari muno pane imwe nzvimbo vanobva kune imwe church yatinodyidzana nayo iri zasi ku Howard Park.
This time when it's so crowded.
Panguva ino paka nyanya kuzara vanhu kudai.
If you just believe God, whatever you have need for.
Kana mukangotenda Mwari, hazvinei kuti chii chamunoda.
And you're a stranger and I don't know you.
Kana uri muenzi ini ndisingakuzivi.
You just ask God. And see if he isn't the same yesterday, today, and forever.
Ngokumbira Mwari uone kuti haasi mumwe chete here zviro nanhasi nokusingaperi.
See if he can't speak right back. He knows you.
Ona, kana asingakwanisi kutaura zvazviri, anokuziva.
He knows what's wrong with you. Only thing you have to do is believe him.
Anoziva chakakanganisika pauri. Chinhu chaunofanira kuita kumutenda.
And then he'll use you for one instrument. And me for another.
So kushandisa somudziyo uye ini somumwe.
Jesus said, St. John 14, 7.
Jesu akati muna John 14, 7.
He that leaveth on me the works that I do shall he do also.
Uye anotenda mandiri, mabasa andinoita na iya chaitavo.
Now that is a yielded vessel.
Zvino uyu mudziyo unenge wakazvipira.
Now tomorrow we're going to teach how you become that vessel.
Mangwana tichadzidzisa kuti unova mudziyo uyu sei.
That God the Holy Spirit can work through you.
Uyo Mwari mweya mutsvene anoshanda kubudikidza newe.
And so see he once God was in a pillar of fire.
Zvinoda maona aiva Mwari aiva mushongo yemoto.
Then he was dwelt in his son Christ Jesus, now in his church.
Zvino akazova akazogara mwanakomana wake Kristu Jesu iko zvino ava muchechi yake.
Once he was called the Father, then the Son, now the Holy Spirit.
Imwe nguva aimbonzi baba ndokuzonzi mwanakomana iko zvino ava mweya mutsvene.
It's God projecting himself to the world.
Ndimwari ari kuzviratidza pachake kunyika.
The only way he could get into the church was first die for it, to sanctify it.
Nzira chete yekuti apinde muchechi kwaiva kutanga afira chechi kuti aichenese.
That he might project himself through his church. Then he said in St. John 15, I am the vine, ye are the branches.
Kuti agozviratidza pachake kubudikidza nomuchechi yake. Zvino akati muna John 15, ndiri muzambiringa imi muri matavi.
And the branches bear fruit. The Lord bless you.
Zvino dai ndiro rinobereka zvibereko. Mwari akuropafadzei.
Now, before we for the lesson tonight.
Because you know tisati chidzidzo chousiku uno.
And I don't want to keep you long.
Zvino handidi kukugarisai nguva refu.
Because I see the people standing up and one taking his place and then another sit down, so forth.
Nokuti ndiri kuona vanhu vakamira uye vamwe vachisimuka panzvimbo dzavo kuti vamwe vagarevo vachidaro.
We're trying hard to get a permit to seat about 300 or 400 more people.
Tukuedza chose kuwana mvumo yekuti tikwanise kuwana nzvimbo inogara mazana matatu kana mana avanhu.
But the city seems to hold us back on it because we haven't got adequate parking room.
Asi veguta vanenge vari kutinonokera nokuti hatina nzvimbo yakakwana yokumisa motokari.
We got the permit from Indianapolis and then the city, we have to have parking room.
Takawana mvumo kubva kuIndianapolis, zvino veguta tinofanira kuva nopokumisa motokari.
Well, when we put four people in here. We got to have enough room to put a car out here.
Okana tikaisa vanhu vana muno tinofanira kuvawo nenzvimbo yokumisa motokari panze.
And this parking lot here really belongs to the city.
Zvino nzvimbo ino yokumisa motokari ndeyevaridzi veguta nokudaro maona ivo.
Our church is just 1 foot from the city line.
Isu church yedu pano inongova futi rimwe kubva pamugano weguta.
And the, really the highway reason it's built out there.
Zvino zvazviri mugwagwa mukuru chikonzero wakaiswa ipapo.
Of course some of you people, young fellows here, wouldn't understand this, but this used to be a pond.
Nokuti vamwe vanhu vechidiki vari pano hamaigona kunzwisisa izvi, asi pano paimbova nedziva.
And I remember when I was a boy, we'd ride down here.
Zvino ndinorangarira pandakanga ndichiri mukomana taiuya kuno.
We had to go around out there in the field, get around a pond.
Uye taiuya tichitenderera nomugura tichinyenyeredza dziva.
They built the road right around the road, around the pond.
Vagadzira mugwagwa vachinyeredza dziva.
And I bought this lot here.
Zvino ndakatenga nzvimbo ino iyi.
Praying right here where this is, the Lord told me to buy. About 30 years ago or 32 years ago it is, I think.
Ndichinamata pano Ishe vakandiudza kuti nditenge makore makumi matatu apfuura kana kuti makore makumi matatu namaviri apfuura. Ndizvo ndinofunga kudaro.
Right here in a great big swamp and horse weeds over my head.
Pana apa pakanga pane madhaka nouswa hwakanga hwakareba kundidarika.
And I bought the lot for $160, this corner around here, and built the church.
Zvino pano ndakapatenga nezana namakumi matanhatu amadhora pakona ino iyi nokubva tavaka church.
Now the Lord bless you. I want to, if it would be called a text, for some of the, read some of the context or notes.
Zvino Mwari vakuropafadzei, ndinoda ku kana uchikwanisa kunzi musoro wenyaya kune zvimwe ndinoverenga zvimwe zvandanyora.
I would like to speak to the audience tonight upon the subject of the influence of another.
Ndinoda kutaura kuungano ino usiku huno pamusoro wenyaya wesimba ramaitiro omumwe pane mumwe.
And before we speak or read the word, let us bow our heads and talk to the author of the word.
Zvino tisati taura kana kuverenga shoko, ngatikotamisei misoro yedu titaure nomunyori weshoko.
Now with our heads bowed and our hearts bent to in his holy reverence.
Zvino takakotamisa misoro yedu nemwoyo yedu zvakare tiri kuremekedza kwake kuchene.
I wonder if there's some tonight would have a request that they is burning on their heart.
Handizivi kuti pangava navamwe here usiku huno vangava nechikumbiro icho chiri kupisa mwoyo yavo.
That they might just raise up your hand before God and say in your prayer.
Kavasimudze maoko, simudza ruoko rwako kuna Mwari kuti munamato wako.
Lord Jesus, I have need, speak to me tonight.
Ishe Jesu, ndine chikumbiro, taurai neni usiku huno.
Heal me, give me my financial needs or whatever it is.
Ndipodzei ndipe zvishuwo zvangu zvemari kana chingava chii.
He supplies all our needs.
Anopa zvose zvatinoda.
God bless you, about 90% of the congregation.
Mwari akuropafadzei zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zveungano.
Our Heavenly Father, we are approaching thee.
Vari kumusoro kudenga. Tiri kuswedera kwamuri.
Now as we leave this little tabernacle of clay that we dwell in.
Zvinopatava kubva mutabernakere ino duku yevhu yatinogara mairi.
This little ship that's sailing lifestyle main.
Kepe chino chiduku chiri kufamba muupenyu.
By faith we're coming up above Mars, Jupiter, Venus.
Nokutenda tiri kuuya tichidarika Mars, Jupiter, Venus.
The moon, the stars, the Milky Way.
Nomwedzi nenyeredzi negwara renzou.
In arriving now by faith at the throne of the Father.
Uye tichisvika zvino nokutenda pachigaro chababa.
See setting there his pierced hands and his feet.
Tinoona agerepo maoko ake akabayiwa namakumbo ake.
Well, that blood now makes intercession as we lay our gifts upon the altar of gold around his throne.
Daropa iri rati reverera apo tava kuisa zvipo paaritari yendarama pachigaro chake.
We thank thee first for Jesus.
Kutanga tinokutendai nokuda kwaJesu.
Who made all these things possible to us through our faith that we are going to ask.
Akaita kuti zvinhu zvose zvikwanisike kubudikidza nokutenda kwedu zvatichakumbira.
Thou didst see the hands, you know what was beating beneath the hearts of the people.
Maona maoko mukaziva kuti chii changa chiri mumwoyo yavanhu.
Now lay my faith, Lord, on the sacrifice. the great golden altar of God.
Zvinondinetsa kutenda kwangu ishe pachipiriso paaritari huru yendarama yaMwari.
Where the incense is being burned daily.
Pari kupiswa zvinonhuhwira mazuva ose.
We pray that you'll hear and answer their prayers, Father.
Nonamata kuti munzwe nokupindura minamato yavo, Baba.
Give to them the desires of their heart.
Vapei zvido zvemwoyo yavo.
Now as we assemble, Lord, tonight for these three gatherings.
Iko zvino pataungana ishe usiku huno nokuda kwemisangano yemitatu.
We are here in this hot building tonight for no other purpose but a closer walk with thee.
Tiri muno mumba munopisa usiku huno kwete nokuda kwechimwe chikonzero asi kuti tifambe pedyo nemi.
Knowing what to do. Yes, Lord, what to do.
Tiziva zvokuita ishe zvokuita.
As the prophet said, they that walk on the Lord, they shall renew their strength.
Sezvakataurwa muprofita avo vanomirira pana Jehovha vachawana simba idzva.
They shall mount up with wings as an eagle.
Vachabhururuka namapapiro sechapungu.
They'll run and not be weary. They'll walk and not faint.
Vachamhanya vasinganeti. Vachafamba vasingazive.
Lord, teach us how to wait.
Ishe, tidzidzisei kumirira.
After we have asked and had faith to know that you heard.
Mushure mokunge takumbira uye tova nokutenda kukuziva kuti manzwa.
And in your own good time, you'll send our answer right down the golden stairs.
Uye munguva yenyu yakanaka munozotumira mhinduro yedu ichidzika namanera.
From the corners of heaven, right into our soul.
Endarama kubva kudenga ichipinda mwoyo yedu.
And we shall receive what we ask for because we believe it.
Uye tichagamuchira zvatinenge takumbira nokuti tinozvitenda.
Sanctify our ears tonight to hear and our hearts to receive.
Dzikisai nzeve dzedu usiku huno kuti tinzwe uye kuti mwoyo igamuchire.
And may when the service over, may we say like those who came from Emmaus.
Uye dai panopera musangano tikataura savo vaibva kuEmmaus.
Did not our hearts burn within us as he spake to us along the way?
Kuti ko mwoyo yedu haina kutsva mukati medu here paanga achitaura nesu munzira?
For we ask it in his name. Amen.
Nokuti tinozvikumbira muzita rake. Amen.
I would like to read tonight a portion of scripture found in the book of Isaiah.
Ndinoda kuverenga usiku huno chikamu chegwaro rinowanika mubhuku raIsaya.
Tomorrow, be sure if you have a paper, I want you to.
Mangwana iva nechokwadi kuti une pepa, ndinoda kuti mu.
I'm going to have a chart up here or a blackboard to kind of draw out the lesson.
Ndichava nepepa pano kana board rokuti ndinyore chidzidzo ichi.
I want you to get it if you possibly can because you can study it after you get home.
Ndinoda kuti muzvitore kana muchikwanisa nokuti munokwanisa kuzozvidzidza kana masvika kumba.
Isaiah the 6th chapter, I wish to read a few verses out of this chapter to draw the context for tonight.
Isaiah chitsauko 6 ndinoda kuverenga ndi mashoma kubva muchitsauko ichi kuti nditore musoro wenyaya usiku huno.
In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne.
Pagore rokufa kwamambo Uzziah ndakaona ishe agere pachigaro choushe.
High and lifted up, and his train filled the temple.
Chirefu chakakwirira mpendero yenguo dzake ichizadza temberi.
Above it stood the seraphim.
Kumusoro kwake kwakanga kumire seraphim.
Each one had 6 wings.
Imwe neimwe yakanga ina mapapiro matanhatu.
With 20 he covered his foot, and with 20 he covered his feet.
Namaviri akafukidza chiso chayo, namaviri akafukidza makumba ayo.
And with 20 he did fly.
Namaviri yakanga ichibhururuka nao.
And one cried unto another, and said,
imwe yakadanzira kune imwe ichiti,
holy, holy, holy is the Lord God of hosts.
Mutsvene, 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 iye Jehovha Mwari wehondo.
A whole earth is full of his glory.
Nyika yose izere nokubwinya kwake.
And the post of the temple moved at the voice of him that cried.
Nheyo dzezvikumbaridzo dzikazununguka nenzwi rowakanga achidana.
And the house was full of smoke.
Imba ikazadzwa noutsi.
Then said I, woe is me, for I am undone.
Ipapo ndikati, ndine nhamo, nokuti ndoparara.
Because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips.
nokuti ndiri munhu wemiromo ine tsvina ndigere pakati pavanhu vemiromo ine tsvina.
For my eyes have seen the King, the Lord of hosts.
Nokuti meso angu akaona mambo Jehovha wehondo.
Then flew one of the seraphim unto me, having a light hold in his hand.
Ipapo imwe seraphim yakabhururukira kwandiri yakabata zvimbe rinopfuta muruoko rwayo.
Which he had taken with the tongue from off the altar.
Rayakanga yatora nembato paaritari.
And he laid it upon my mouth and said,
ikagumura muromo wangu naro ikati,
lo, this has touched thy lips.
Tarira zvimbe iri ragumura miromo yako.
And thine iniquity is taken away, and thy sin is purged.
Zvakaipa zvako zvabviswa, zvivi zvako zvadzikinurwa.
Also, I heard the voice of the Lord saying,
ipapo ndakanzwa inzwi raShe richiti,
who shall I send, and who will go for us?
Ndingatuma aniko, ndiani ungandiendera?
Then said I, here am I, send me.
Ipapo ndikati, ndiri pano ini, nditumei.
This is quite a undertaking when we think of the what it's going to mean as we study this vision of Isaiah.
Iri ibasa guru patinenge tichifunga kuti tichaonei patichadzidza chiratidzo ichi cha Isaiah.
It's I've always liked Isaiah. He was one of the major prophets.
Izvi ndinogara ndichifarira Isaiah. Akanga ari mumwe wavaprofita vakuru.
Isaiah wrote the complete Bible.
Isaiah akanyora Bhaibheri rose.
There is 66 books in the Bible. And Isaiah wrote 66 chapters.
Muna mabhuku makumi matanhatu namatanhatu muBhaibheri. Uye Isaiah akanyora zvitsauko makumi matanhatu nezvitanhatu.
He begins with the beginning of creation.
Akatanga nokutanga kwezvisikwa.
In the middle of the book he brings forth the New Testament and John the Baptist.
Pakati pebhuku anounza Testament itsva naJohani Mubhabhatidzi.
And at 56th and 60th chapter he ends up in the great millennium.
Uye pachitsauko 56 ne 60 anoguma nemillennium.
Genesis through the New Testament into Revelation.
Kubva kuna Genesis kusvika kuTestamende itsva nokuna zvakazarurwa.
Great man was this Isaiah.
Isaiah uyu aiva munhu mukuru.
Finally died as a martyr under capital punishment.
Pokupedzisira akazourawa nehurumende.
Every spirit-filled man of the Bible died or was persecuted under the federal government.
Munhu wose akanga akazara nomweya muBhaibheri akatambudzwa kana kuurawa nehurumende.
Every one of them that you can think of.
Ani nani zvake waungafunga pamusoro pake.
Moses, the Hebrew children, and Daniel and Isaiah.
Moses vana vechiHeburu naDaniel naIsaiah.
Isaiah was sawed to pieces with a saw.
Isaiah akagurwa nesaha.
And on down, John the Baptist, every one of the apostles.
Uye vose Johani Mubhabhatidzi vaapostora vose.
Jesus himself all died under capital punishment or punishment from the federal government.
Na Jesu pachake vose vakafa pasi pomutongo wepamusoro wehurumende kana kuti kurangwa nehurumende.
And according to the way things are heaping up, there's going to be more testimonies added to theirs one of these days.
Zvino maererano namafambiro ari kuita zvinhu, pane zvapupu zvakawanda zvichawedzerwa kune zvavo rimwe ramazuva ano. Maona?
If there ever was a time that we must stick together, it's now.
Zvino kana pakambova nenguva yatinofanira kubatana pamwe chete, ndiyo ino yatiri.
Amen.
I guess you hear of the meeting going on in Rome, and they're having a great time over there.
Ndinoda kuti makanzwa zvomusangano uri kuitwa kuRoma. Uye vari kuva nenguva inoshamisa zvikuru.
And they're going to start a revival. It'll be a worldwide revival, surely.
Zvino vachatanga rumutsiriro runenge ruri rumutsiriro rwapasi pose chokwadi.
Back to this subject, we get that in the seven seals. To this subject of being influenced.
Ngatidzokerei kunyaya yedu, izvi tichazviona muzvimbiso zvinomwe. Kunyaya yedu yokuva pasi pesimba.
King Uzziah was a shepherd boy. He was raised and he loved the outdoors.
Mambo Uzziah akanga ari mukomana mufudzi akarerwa. Zvino aifarira kugara mumasango.
And he reigned during the time of Isaiah's prophecy.
akatonga panguva yekuprofita kwaIsaya.
Isaiah had learning from one of the other major prophets.
Isaya akanga adzidza kubva pano mumwe wavaprofita vakuru.
And I believe it was Zechariah that Isaiah had understanding through him.
Zvino ndinotenda kuti akanga ari Zakariya uyo Isaya akanzwisisa kubudikidza naye.
Who was a prophet as Isaiah come on the scene.
Akanga ari muprofita pakauya Isaya.
And Isaiah was called and he was a prophet.
Zvino Isaya akadanwa uye akanga ari muprofita.
Prophets are not just made of man. Prophets are born prophets.
Vaprofita havagadzirwi navanhu, vaprofita vanoberekwa vari vaprofita.
Now there is a gift of prophecy that comes into the church that people give a prophecy.
Zvino pane chipo chokuprofita chinouya muchechi choita kuti vanhu vaprofite.
Many members of the body of Christ could do that. That's under inspiration.
Nengo zhinji dzomutumbi waKristu dzinokwanisa kuzviita. Izvi zvinoitwa pasi pokufemera.
But a prophet is set in the church by God.
Asi muprofita anoiswa muchechi naMwari.
Predestinated to the gift. The gift to be a prophet, not a prophesier.
Akatemerwa kuchipo chokuprofita kana kuchipo chokuva muprofita kwete kupa chiprofitawo zvacho.
Now we find out that this young man taking the throne.
Zvino tinoona kuti murume wechiduku uya akatanga kutonga.
If you want to take some of the scriptures down in 2 Chronicles, the 26th chapter.
Kana uchida kunyora magwarava pasi zviri muna vakronike yechipiri chitsauko 26.
You can read where it tells that King Uzziah, after his father died, Amaziah.
Munokwanisa kuverenga pazvinotaurwa kunzi mambo Uzziah mushure mokunge baba vake vafa, Amaziah.
After he died, being a righteous man and a turn from the Lord, and was slain by his own people.
Mushure mokunge afa, aiva munhu akarurama, akanga afa pana Ishe, zvino akaurava navanhu vake.
Uzziah taking his place as king.
Uzikia akatora kana kuti Uzziah ndingadaro akatora nzvimbo yake samambo.
And he was set on the throne and anointed at the age of 16 years old. Just a boy.
Zvino akaiswa pachigaro akazodzwa ana makore 16 aiva achiri mukomana.
But he was in line to be king, yet being just a lad, and he did well.
Asi ari mugwara rokuzova mambo, kunyange akanga achiri mukomana zvake, uye aiita zvakanaka.
The Bible tells us that he had a godly father and a godly mother.
Bible rinotiudza kuti akanga ana baba namai vakanga vano umwari.
And he could be nothing else, hardly, with such influence as to be a godly boy.
Zvino hapana chimwe chinhu chaaikwanisa kuita kunze kwokuva mukomana ano umwari.
Because that had been what had been placed before him at all times.
Nokuti ndizvo zvaakanga zvakaiswa pamberi pake nguva dzose.
You know what I think? Everybody has their own opinion.
Munoziva zvandinofunga here? Munhu wose ane maonero ake.
But one of the greatest, and to my opinion, the greatest president that we ever had in this nation was Abraham Lincoln.
Asi mumwe wavanhu vakuru, samaonero angu, mukuru wenyika watakambova naye munyika ino aiva Abraham Lincoln.
Now, not because he was a Republican, but because he was what he was. A godly man.
Zvino kwete nokuti akanga ari muRepublican, asi nokuti akanga ari zvaaiva munhu aiva noumwari.
And he was raised and he done serve God.
Zvino akarerwa kuti iye kuti ashumire Mwari.
And he said, if there's anything that I want to give praise to.
Zvino akati kana pane chimwe chinhu chandinoda kutenda.
He said, my life was influenced by was a godly mother who taught me to pray and to know Jesus as my Savior.
Akati kana kuti chakabata upenyu hwangu vaiva mai vano umwari vakandidzidzisa kunamata nokuziva Jesu somuponesi wangu.
Oh, your family is what you are.
Oh, zviri muri yako Ndizo sauri.
You raise your child in a certain environment.
Ukarira mwana mune umwe upo.
It's got a 98% better chance to go right than it has if you bring it up in the wrong way.
Pane tariro makumi mapfuma kubva muzana yokuti anova munhu akanaka pano kunge vamurera nenzira isiriyo.
Bring up a child in the way that it should go, and when it's old, not depart from it.
Rovedza mwana nzira yaanofanira kufamba nayo, uye kunyangwa kwegura hangatsauki pairi.
Be brought up right. Teach your children to do right.
Rerwa zvakanaka. Dzidzisai vana venyu kuita zvakanaka.
To be honest, to be square and fair, even when they're in school.
Kuti vatendeke, vave vana vakatendeka kunyangwa vari kuchikoro.
Now, many times children are prone to copy off of one another and try to press their way through school.
Zvinonguva dzakawanda vana vanowanzotevedzera zvinenge zvichinyorwa nomumwe kuti vaedze kubudirira muchikoro.
But you know, I think if you just get it yourself.
Asi munoziva ndinofunga kuti kana ukazviitira pachako.
Then it's something that you can appreciate your good graded paper.
Zvino chinova chinhu chokuti unokwanisa kufarira kugona kwaunenge waita pabvunzo dzako.
You know, if you're going to have a test the next day.
Munoziva kana muchindonyora bvunzo zuva rinotevera.
Instead of running around all night, getting up the next morning and think.
Pano kuti umhanye mhanye usiku wose womuka mangwanani anotevera wofunga.
Well, I'll sit next to so and so, they're smart, and I can copy off of them.
Zvino ndichandogara pecho nanenge anogona, uyewo ndichakopa kwaari.
If you just before dad returns thanks at the breakfast table.
Dai uchiti baba vasati vana matira kudya kwamangwanani patafura.
If you just say, dad, remember me today.
Amen.
I got to take a test in chemistry or whatever it is.
Wobva wati baba ndirangarire nhasi ndichandonyora bvunzo yechemistry kana chingava chii zvacho.
Then when you pray, dad, say, God bless John, Mary, in their test today. I'll tell you, it'll turn the tide.
Zvino imi kana munamata baba taurai kuti Mwari ropafadzai John na Mary pabvunzo dzavo nhasi. Ndinokuudzai zvinoshandura zvinhu.
Remember, we can have what we want if we will ask in faith, believing.
Rangarirai tinokwanisa kuwana zvatinokumbira kana tikakumbira nokutenda.
Jesus said all things are possible to them that will believe.
Jesu akati zvinhu zvose zvinokwanisika kunavo vanotenda.
You have not because you ask not, and you ask not because you believe not.
Hamuna chinhu nokuti hamukumbiri uye hamukumbiri nokuti hamutendi.
He said, ask the abundance that your joy may be full. I like that.
Akati kumbirai zvakawanda kuti mufaro wenyu uzadzwe. Ndinofarira izvi.
Our teaching, right.
Dzidziso yedu yakanaka.
Say the right thing, do the right thing, think the right thing. Always be thinking right.
Taura zvinhu zvakanaka, ita zvinhu zvakanaka, funga zvinhu zvakanaka, nguva dzose funga zvinhu zvakanaka.
I have a little slogan.
Zvino ndine chitaurwa chiduku.
Do right, that's your duty to God. Think right, that's your duty to yourself, and you're bound to come out right.
Ita zvakanaka, ndiro basa rako kuna Mwari. Funga zvakanaka, ndiro basa rako kwauri. Zvino unototi ubude zvakanaka.
You can't be going east and west at the same time. Or you can't be going right and wrong at the same time.
Haukwanisi kuenda kumabvazuva nokumavirira panguva imwe chete, kana kuita zvakanaka nezvakaipa panguva imwe chete.
No matter how much you think you're going the other way.
Hazvinei kuti unofunga kuti uri kuenda kwauri kuda.
If you're not traveling directly west, you're not going east. If you're going west.
Kana uchifamba wakananga kumadokero, hausi kuenda kumabvazuva paunenge uri kuenda kumadokero.
So this young king, being influenced by his father when he was a young man, and taught Israel the precepts of God.
Nokudaro mambo muduku uyu akanga akwezwa nababa vake achiri mudiki vakanga vadzidzisa Israel zvinhu zvaMwari.
Then all at once he turned in his life days and taught against God.
Zvino ipapo kamwe kwamwe akazoshanduka mazuva avo kupedzisira vakatanga kudzidzisa zvaipesana naMwari.
And his own people, he was slain by his own people.
Zvino vanhu vavo vakaurawa navanhu vavo.
It looked like that would have been a great lesson to Uzziah about this.
Zvairatidzika sechidzidzo chikuru kuna Uzziah pamusoro peizvi.
But we find that when Uzziah taken the throne, that he started right in the way his daddy did.
Asinona kuti Uziya pakatanga kutonga akatanga sokutanga kwakaita baba wake.
Bringing back the things of God.
Kuunza zvakare zvinhu zvamwari.
Bringing Israel back to the worship of God.
Kuunza Israel zvakare pakunamata Mwari.
He strengthened himself.
Akazvisimbisa.
And I want to always be thankful for him in his young days because he never played any politics.
Zvino ndinotenda nguva dzose nokuda kweupenyu hwake achiri muduku nokuti haana kumboita zvamatongerwo enyika.
Although politics might have been against him, but yet he stayed right on the line of God.
Nyangwe dai zvamatongerwo enyika zvaipesana naye asi zvakadaro akaramba ari mubasa raMwari.
And it thrilled this little young prophet so till he became a hero.
Zvino zvakafadza muprofita uyu muduku kusvikira akava mhare.
He was an example to Isaiah the prophet.
Akanga ari muenzaniso kumuprofita Isaiah.
And Isaiah went to the castle to stay with him, to the king's palace.
Zvino Isaiah akandogara naye kumuzinda, kumuzinda wamambo.
He called him and he liked Isaiah. Isaiah was young also and he they were chums together.
Akamudana ikoko aifarira Isaiah. Isaiah akanga achiri muduku zvakare uye vakanga vari shamwari.
How that king, when he would go out there and some of the men of politics would come in and say,
zvino mambo uyu paibuda kunze uye vamwe vanhu vezvamatongerwo vaiuya kwaari vachiti,
we must do so and so. King Uzziah first sought the Lord.
Tinoda kuita izvi neizvo. Mambo Uzziah aitanga atsvaka Mwari.
Lord, is it your will that we do it thus and thus?
Ishe, kuda kwenyu here kuti tiite izvi neizvo?
God give us a president like that. Not only that, but give us preachers.
Mwari ngaatipe mukuru wenyika akadaro. Kwete izvozvo chete asi kutipawo vaparidzi vakadaro.
Seek first the kingdom of God and his righteousness and all other things will be added.
Achitangai kutsvaka ushe hwaMwari nokururama kwake, izvozvi zvose zvichawedzerwa kwamuri.
This must have been a great influence because Isaiah loved him.
Izvinofanira kuva zvakava nesimba guru nokuti Isaya akamuda.
Because he seen that he was a great man and he stood firm and solid for God.
Nokuti akaona kuti akanga ari mhare uye iye akaramba akamira zvakasimba muna Mwari.
You know, each time in the days that we live and the things that we do,
zvino munoziva nguva dzose mazuva atiri kurarama muzvinhu zvatinoita,
remember the public don't only look at the pastor the way he lives, they also look at the laity.
Rangarirai vanhu havatariri mufudzi chete maratidzikire ake, mararamiro ake. Ano, ivo vanotariravo vanhu vomuungano.
Oh, how it's too bad when we think of the church.
Oh, zvakanyanya kuipa kana tava kufunga pamusoro pechurch.
Sometimes if the pastor belongs to a certain organization or a clan,
zvimwe nguva kana mufudzi ari werimwe sangano kana rimwe boka,
and this organization sends him to a certain church,
uye sangano iri romutumira kune imwe church,
and sometimes that pastor's hands is tied,
uye kazhinji maoko omufudzi uyu anenge akasungwa
by that organization
nesangano rake,
and the little fellow wants to serve the Lord.
Zvino munhu wechidiki uyu anenge achida kushandira Ishe.
He thinks, been taught, that's about the only way he can do it, is by serving his organization.
Uye anofunga kuti, akadzidziswa kuti nzira yoga yaanokwanisa kuzviita nayo kushandira sangano rake.
And if he got up and preached what the word said, the church would vote him out.
Zvino akasumuka akaparidza zvinotaurwa neshoko, chechi inomudzinga.
And then he prayed he wouldn't have a chance then to preach the gospel.
Zvino anovatya kuti anozoshaya mukana wokuparidza evhangeri.
Oh, what we need in the pulpits today is men like Uzziah was.
Azo, zvatinoda pamapurupeti nhasi varume vakaita saUzziah.
No matter what the politics of his church or politics of anything else, he played the hand of God true.
Azvina mhosva kuti zvama tongerwe chechi yake kana zvamatongerwe nezvimwe zvose akaramba akabatirira kuna Mwari.
He waited till he found, thus saith the Lord, Then he did it.
Aimirira kusvikira awana zvanzi naJehovha zvinozoita.
Little prophet, young fella, about his age, in the temple with him.
Muduku, muprofita muduku uyo, ari munhu muduku wezera rake, vaenda mutemberi vose.
They get down together and pray, no doubt, and ask the will of the Lord.
Vaifugama onamata vose, handikadziki kuti vaikumbira kuda kwashe.
And then compare it with the laws of the Bible.
Uye vozviera nemirayiro yeBhaibheri.
Then if it was all right, Uzziah passed it. If it wasn't all right, he condemned politics on it.
Zvinogara zvakanaka Uzziah aizvibvumira kana zvisiri izvo aizviti ndezvamatongerwo pamusoro pazvo.
God give us more like that.
Mwari ngaatipe vanhu vakawanda vakadaro.
And that thrilled Isaiah because he was born a prophet.
Zvinoi zvakafadza kwazvo Isaiah nokuti akanga aberekwa ari muprofita.
And Uzziah became a hero to Isaiah.
Zvino Uzziah akazova gamba kuna Isaiah.
You see, because of his stand for God.
Munoona akanga ari nokuda kwokumira kwake naMwari.
He became a hero in the eyes of the righteous. And there might not have been too many righteous.
Akava gamba mumaziso avakarurama. Zvino kungadai kwakanga kusina vanhu vazhinji vakarurama.
But the thing we want to do is make our life count for God. Somebody's watching you.
Asi chinhu chatiri kuda kuita kuti upenyu hwedu hureve chimwe kuna Mwari mumwe munhu ari kukutarirai.
I was getting after somebody the other day.
Ndakanga ndichitevera mumwe munhu rimwe zuva.
In a certain neighborhood that had a great denominational church, had a big rock and roll party down here.
Mune imwe nharaunda vakanga vane chechi huru yedenomination yakanga ine mutambo mukuru werock and roll zasuku.
And they were dancing till about 1 o'clock in the morning.
Uye vaitamba dhanzi kusvika na 1 o'clock zamangwanani.
And they had been teasing someone that comes to tabernacle.
Zvino vakambenge vasvona munhu anouya patabernacle ino.
And said they were holy rollers that came down here because we had no denomination.
Vakati vatsvene vasingazvibati. Ndiyo vaiuya pano nokuti hatishi denomination.
Oh, did that give me a chance? You can just about imagine what happened.
No, izvozvo zvakandipa mukana. Munokwanisa kufungidzira kuti chii chakazoitika.
But the thing of it is, now those people, no doubt that the young lady that made the remark, if she only knew what was truth.
Asi chino chiripo ndechokuti. Zvino vanhu ava pasina kupokana mudzimai muduku uyu akataura kudaro dai aiziva chokwadi chete.
I was in the mountains a few weeks ago and way back when I was coming home.
Ndakanga ndiri mumakomo masondo mashoma apfuura uye pandakanga ndava kudzoka kumba.
We went back, the family and I, to rest a little where we were going again, the Lord willing, next week.
Takaenda inine mhuri yangu kundozorora zvishoma tiri kudzokera zvakare Ishe achitendera svondo rinouya.
And then back there one night I saw a vision.
Zvino ikoko humwe usiku ndakaona chiratidzo.
And it was a lovely, pretty woman, looked young woman, running.
Uye akanga ari mukadzi akanaka. Ndakaona mukadzi wechidiki uye achimhanya.
She had her hand there and she was perishing with a heart attack. A beautiful woman.
Akanga akaisa ruoko rwake pano uye akanga ava kufane chirwere chomoyo mudzimai akanaka kwazvo.
And she dropped and was gone.
Zvino akapunzika pasi ndokufa.
And the angel of the Lord said.
Zvino ngirozi yaShe yakati.
Now when you hear this, remember they are going to say that she committed suicide, but she died in a heart attack.
Zvino paunonzwa pamusoro pazo ziva vachati akazviuraya asi afa nechirwere chomoyo.
It's almost 4, so you just say 4 o'clock. And then he left me.
Zvino dzava kuda kutosvika 4 nokudaro ingotaura kuti 4. Zvino akabva aenda.
And I didn't wake the family up in the little cow camp or where the cowboys stay, where we go back there to round up the cattle.
Uye handina kumutsa mhuri yangu pamusasa wevafudzi kana kuti panogara vafudzi vemombe kwataiunganidzira mombe.
I just let him sleep until morning, and then the next day I mentioned it.
Ini ndakavarega vakarara kusvika mangwanani, uye zvino zuva raitevera ndakavaudza.
And I said some young woman, very attractive, is going to die in a heart attack.
Ndakati mumwe mukadzi wechidiki akanaka kwazvo achafa nechirwere chemoyo.
And on the road out 2 days later, they come in on the radio.
Uye ndiri munzira kwapera mazuva maviri ndakazvinzwa muradio.
That this Miss, I can't think of her name, Monroe, Mrs. Monroe.
Kuti mukadzi uyu anotarangarira zita rake, Monroe, Mae Monroe.
I think that was her stage name or whatever it was, her name was something else.
Ndinofunga kuti ndiro rakanga riri zita raisevenzesa mumitambo kana rimwe ripo zvaro, zita rake chairo raiva rimwewo.
And she had died and they said she committed suicide.
Zvinakafa uye vakati azviuraya.
Now, I don't make any difference how much I'd say it. They're still going to say she committed suicide.
Now, zviti mutsauko kuti ndinozvitaura sei vachangoramba vachiti akazviuraya.
But the child did not. She died in a heart attack.
Asi mwana uyu haana kudaro. Akafa nechirwere chemoyo.
And if you'd watch, she had her hand trying to get to the phone in her hand, she had a heart attack.
Zvinokana ukacherechedza, anga akatambanudza ruoko rwake achiedza kubata phone yakanga iri muruoko rwake, akafa nechirwere chemoyo.
He said sleeping pills are there. She'd been taking them for a month. See? Or more out of that bottle.
Vati mapiritsi okozisa akanga aripo, akanga ashandisa kwemwedzi wose, maona. Anga ashandisa kakawanda, achatora mubhodhoro umu.
She died in a heart attack and she died about 4 or 5 seconds before 4 o'clock. Exactly.
Akafa nechirwere chemoyo. Zvakare akafa kwasara maseconds mana kana mashanu kuti dzikwane 4 o'clock chaidzo.
And I read of her life story in the magazine, how that her she was an illegitimate child.
Ndakaverenga nhoroondo yeupenyu hwake mumapepa nawo kuti iye akanga ari mwana akanga akaberekwa kunze kwomuchato.
And how that she'd washed so many dishes in her mother in the insane institution.
Uye kuti akashanda zvakanyanya achigeza madishi zvakare mai vake vakanga vari kunochengetwa mapenzi.
And she had longed with, she is the most perfect bodied woman, I guess, in the world. But she longed for something that money wouldn't buy.
Zvinakanga ane chishuwo. Asi akanga ari mukadzi aiva nechimiro chakanakisisa, ndinofunga kuti pasi pose. Asi akanga achishuva chimwe chinhu chisingakwanisiki kutengwa nemari.
I wish I could have got to her. I know what she needed.
Ndakafunga kuti ndinoshuva kuti dai ndakakwanisa kusvika kwaiva, ndinoziva kuti chii chaaida.
There you are.
Azonaka.
Maybe members of the churches of fame, famous Hollywood, where all the decoration tinsel is on.
Zimwe nguva inhengo dzamachechi anomukurumbira dzakanakisa dzinomukurumbira zvoku Hollywood kune zvinopenya zvose.
But they've seen those people. She could see they live no different life than what she did.
Asi vanoona vanhu ava, aikwanisa kuona kuti havaikwanisi kurarama zvakasiyana nezvaaiita.
It takes influence.
Zvinotora kuva pasi pesimba rokufurira.
It takes the power of the resurrection of Christ. Hallelujah. Amongst the people.
Zvinoda simba rokumuka raKristu pakati pavanhu.
That they see that Christ is not a statue hanging in a building.
Panoona kuti Kristu haasi mufananidzo wakaiswa pamadziro.
But he's a living being in the form of the Holy Spirit.
Asi kuti iye munhu anorarama muchimiro chomweya mutsvene.
Living in men and women, bringing peace and contentment and happiness.
Achirarama muvarume navakadzi achiunza rugare nokugutsikana nomufaro.
Oh, if we could only got to the young lady before she left the world.
Oh, dai takakwanisa kusvika kumudzimai muduku uyu asati abva panyika.
Now, influence.
Zvino simba rokufurira.
We find out that at Uzziah's life influenced this prophet until such a place that Uzziah built walls and strengthened himself.
Zvino simba rokufurira. Takaona kuti upenyu hwaUzziya hwakava nesimba pamuprofita kusvika pokuti ukiya Uzziya ndingadaro iye akazvivakira madziro akazvisimbisa.
Took back the grounds and the possession that belonged to them from the Philistines and so forth.
Akatora zvakare nyika nenzvimbo dzakanga dziri dzavo kubva kuvaFiristia nezvimwe.
Until his fame went all the way to Egypt.
Kusvika mbiri yake yakasvika kuEgypt.
And I'll tell you, of all the chronicles of the kings, there was none of them outside of Solomon that spread forth like Uzziah.
Ndokudzai panorondo dzose dzamadzimamba hakuna mumwe wavo kunze kwa Solomon akabudirira sauziya.
Why? Because he set the example.
Sei zvakadaro nokuti akava muenzaniso.
He stayed with God.
Akaramba akabatirira pana Mwari.
No matter what his people thought, what anybody else thought.
Zvisinei kuti vanhu vake vaifungei.
What his politicians that tried to influence him.
Kana kuti mumwe munhu aifungei kana kuti zvamatongerwa akanga vaedza kumufurira zvipi.
Directly with God. And God blessed
him.
It was a great help to this young prophet. How God blesses a man that will be true to the word of God. Now he may not be very popular, but he'll be blessed. And now people have to take your choice. Whether you want to act like the rest of the fellows or whether you want to be blessed of God. You can just take your choice. If you're going to live like the rest of them, you'll be blessed of them. But you turn all your desires to God and you'll be blessed of God.
So
you have to choose you this day who you serve, as the prophet said. Always remember thy creator. First, always. Now, when this king got to a place, being such a great man.
Zvinaziye, mambo uyu paakasvika panzvimbo, ari munhu mukuru.
In influence in Isaiah and the righteous, of course, of his kingdom.
Uye aine simba pana Isaiah, na vamwe vakarurama vakadaro mambo wake.
He got to a place, he got feeling self-secured.
Akasvika panzvimbo, yaakanzwa manzwire okuti akazvikwanira pachake.
And that's where you make a mistake.
Zvinapo ndipo pamunokanganisa.
There's where so many righteous men bite the dust of shame, bite the dust of defeat.
Ndipo panopunzika munhu wose akarurama asvika pakunyadziswa anosvika mukukundwa.
It's because they begin to feel self-secured.
Nokuti anenge ava kunzwa kuti akazvikwanira.
You begin to think that you have lived so long for Christ.
Unotanga kufunga kuti wararamira Kristo nguva yakareba.
That no matter what he presents before you, you'll take your choice whether you want it or not.
So kuti hazvina mhosva zvaanoisa pamberi pako, unotora sarudzo yako kuti unozvida here kana kwete.
You've got to continue to serve God.
Unofanira kuenderera mberi uchishumira Mwari.
No matter what you was back 10 years ago, it's what you are now.
Hazvina mhosva kuti wakanga uri chii makore gumi apfuura, asi ndezvauri nguva ino.
The king got to a place that he thought within himself that he got lifted up. Pride got in his heart.
Mamba akasvika panzvimbo yaakatanga kufunga zvokuti akasimudzira kuzvikudza kukapinda mumwoyo make.
That's what happens to us.
Zvino izvi ndizvo zvinoitika kwatiri.
If you'll pardon this expression, that's what's happened to our churches throughout the country.
Kana mukangonzwawo chitaurwa ichi, ndizvo zvakaitika kumacheche edu munyika yose.
There are fine people in there. Some of the best in the world goes to church.
Muna vanhu vakanaka maari, vamwe vanhu vakanakisa. Munyika vanoenda kuchechi.
I think the best in the world goes to church.
Ndinofunga kuti vamwe vanhu vakanakisa ndivo vanoenda kuchechi.
But the thing of it is, the organization system gets lifted up.
Asi chinhu chiripo ndeichi, kuurongwa hwamasangano hwakazvisimudzira.
That's what's happened to the Methodists.
Ndizvo zvakaitika kumaMethodists.
That's what's happened to the Baptists. That's what's happened to the Nazarene. To the Pilgrim Holiness. To the Pentecostal.
Ku Pilgrim Holiness. Kuma Pentecost.
Lifted up. Self-will. Self-centered. Pride. That you can't tell nothing to.
Vaka zvisimudzira. Vaka sindimara. Vanongo zvifunga iwo. Vano zvikudza. Vasinga udziki.
God can't find a way to get into their hearts.
Mwari haakwanisi kuwana nzira Yokupina na yomo emao.
It's because they become so know-it-all that nobody can tell them anything.
Imosha yekuti vasvika pano kuti tinoziva zvose.
And by building himself around reasoning with brothers, they build themselves around their creed.
Uye vanozvivaka panjere dzavo nehama, vanozviumba pachitendwa chavo.
And when they do, they leave God in the back.
Zvino kana vadaro vanosiya Mwari shure.
That's what happens to doctors.
Ndizvo zvinoitika kuna vana chiremba.
When they get so self-centered that they don't need any help from God.
Kana vakazvikwanira ivo pachavo. Vachifunga kuti havadi batsiro kubva kuna Mwari.
That's when I don't want one fooling with me.
Ndipo pandisingadi mumwe, pandisingadi kuti mumwe awane chokuita neni.
When you leave God out of anything, you just, I want you to leave me out too.
Kana vasiya Mwari pachinhu chipi zvacho, ibva wa ndinoda kuti undisiye kunzewo zvakare, maona.
Because you must always remember God first.
Nokuti unofanira kurangarira Mwari kutanga nguva dzose.
He got lifted up. So many today, you take a family of people that will start going to church. And God will heal the little family. He'll bless them and give them the Holy Spirit in their lives. The little children will pray around the table. They'll pray before they go to bed. Mother and father will join hands and pray. And as long as they continue like that, they'll stay a family. But you let them get, first thing you know, they didn't have nothing, an old junk car, maybe riding around in or maybe walking.
Chinu chokutanga unoziva vanga vasina chinu. Vane motokari tsaru zvichida vachifamba netsoka, zvichida vanenge vachifamba netsoka.
Finally, get a good car, a better home.
Pokupedzisira vanowana motokari yakanaka, vanemba yakanaka.
And the first thing you know, then they want to get to what the world calls a better class to associate with.
Uye chinhu chokutanga vanozoda kusvika kune zvinonzi nenyika, vanhu vari nane kuyanana navo.
They move into a different neighborhood. And in there, they find out they become influenced by the wrong influence.
Vanotama kuenda kune imwe nharaunda, uye ikoko vanova pasi perimwe simba rokufurira kwakaipa.
You must always stay where the kingdom of God is and where the glory of God is pouring out.
Unofanira kugara nguva dzose paumambo hwaMwari uye pari kudururwa kubwinya kwaMwari.
Stay where you can be spiritually fed day and night.
Then
the first thing you know, separation comes in the home and worldliness, and they get lifted up.
Uzziah
did that. He got lifted up, much pride. And now we see what he tried to do. Now what really got him when he got lifted up in his heart? We're told in the Bible, in Chronicles 26, we find out 2 Chronicles
26.
We find out that he went into the temple of the Lord with a censer in his hand. To burn incense unto the Lord.
Tinoona kuti akaenda mutemberi yaShe ane hari yezvinonhuhwira muruoko rwake kuzopisa zvinonhuhwira kuna Ishe.
And when he did, the minister of the temple with 80 other ministers followed him and told him.
Zvino paakadaro mushumiri womutemberi namakumi masere vamwe vakamutevera uye vakamuudza kuti musadaro.
Don't do that. You're wrong. You are not a minister. You are a king, not a minister.
Musadaro, muri kukanganisa. Hamusi mparidzi, muri mambo, kwete mparidzi.
And he was wroth. And he flew up. And his temper got away from him. And he let the censer to go anywhere.
Uya shadirwa, uya kaida hasha, uya kawane hasha kwazo. Akaenda kundopirisa zvinonhuhwira zvakadaro.
God smote leprosy on him right there while he was standing there in his anger.
Uye Mwari akamurovana maperembudzi pakare pamirepo mukutsamwa kwake.
And he died a leper.
Uye akafa namaperembudzi.
He had taken out of the temple.
Vakamubudisa mutemberi.
There's where we want a lesson now.
Ndipo patiri kuda kuva nechidzidzo zvino.
If this man which God had blessed in his capacity.
Kana munhu akaropafadzwa naMwari ari panzvimbo yake.
But he wasn't satisfied with that. He wanted to take somebody else's place.
Asana kugutsikana naizvozvo akada kutora nzvimbo yemumwe munhu.
You can't be nothing as Congressman Upshaw.
Haukwanisi kuva chinhu sezvakataurwa naCongressman Upshaw.
You remember him, the one that was crippled for 68 years and was healed in the meeting out there. You know, there's a congressman in the United States.
Munomurangarira here? Uyo akanga akaremara kwamakore makumi matanhatu namasere akazopodzwa mumusangano munozviziva akanga ari congressman weUnited States.
He said you can't be nothing that you hate. So that's about true.
Akati haukwanisi kuva zvausiri nokudaro ndicho chokwadi.
You've got to stay in your calling where God called you to.
Unofanira kugara pakudanwa kwako pawakadanirwa naMwari.
Now, as long as he remained king, and he was a blessing to the people being a king.
Zvino paakanga achiri mambo uye akanga ari chiropafadzo kuvanhu paakanga ari mambo.
But when he thought he was a minister,
asi paakafunga kuti muparidzi,
then he thought because God had blessed him he could be anything he wanted to be.
Ipapo akafunga kuti nokuti Mwari zvaamuropafadza aikwanisa kuita zvose zvaaida.
But he was a blessing to the people as a king.
Asi akanga ari chiropafadzo kuvanhu samambo.
But not a blessing, he became a curse upon them as he tried to take the minister's place.
Azana kuachiro pafadzo akava chituko pakaedza kutora nzvimbo yomuparidzi.
And we have a lot of that.
Zvino tine zvinhu zvakadaro zvakawanda.
Everybody wants to pack the ball.
Munhu wose anoda kuita iye.
When you're playing a ball game as it's football season.
Kana muchitamba nhabvu sezvo iri nguva yenhabvu.
The thing we want to do is not everybody try to take the ball away from the man that's got it.
Chinhu chatinofanira kuita hakusvikaedza kuti mumwe munhu andotorera mumwe bhora.
He's trying to guard that man. Protect him. Let him get through. We're trying to make a goal.
Chatinoda kuita kuedza kuchengetedza munhu uyu. Muchengetedzei muregei aende. Tiri kuda kuedza kunwisa bhora.
But could you imagine a team so untrained as to find one man, their own man, with the ball running to the field goal.
Asi mbofungidzira kungava namamba asina kudzidziswa wokuti akawana mumwe munhu, munhu wokwake ane bhora achimhanya kundonwisa.
And then he's still trying to knock the enemy away from him, the opposing team.
Zvino pano kuti abvise muvengi kwaari weimwe team.
Let your own man that's got the ball take off with it.
Kuti munhu wenyu ane bhora aende.
Every man trying to take the ball out of his hand.
Zvino munhu wose ari kuedza kutorera munhu iyeye bhora.
Why, you're bound to lose.
Ko, munototi mukundwe.
And today we have the same thing.
Zvino nhasi tine zvinhu zvimwe chete.
When we see God come on the scene and going to bless a certain thing.
Tikaona Mwari achiuya uye achiropafadza chimwe chinhu.
Let's keep all the enemies away from it.
Ngatichengetedzei vavengi vose vari kure nacho.
Let's use our influences as tackles. Not runners, tackles. That protects the runner.
Ngatishandisei simba rokufurira kwedu kudzivirira. Kwete kumhanyirira mberi asi kurwira uyo anenge achimhanya.
Let's impact the ball through because there's no opposition.
Rega aende nebhora nokuti panenge pasina anodzivisa.
All you have to do is just keep running.
Zvaunofanira kuita kuramba uchimhanya.
And we should be tackles.
Zvino tinofanira kuva vadziviriri.
I speak a worldwide, you know, for the full gospel businessman around the world. Organizing chapters.
Ndinoreva pasi pose munoziva kufull gospel businessman pasi pose masangano.
Not long ago, when I believe it was at Kingston, Jamaica.
Zvino nguva shoma yapfuura ndinotenda kuti ndakanga ndiri kuKingston, Jamaica.
When they had Castro and all of them up there at this meeting, or we've been down to his place, that's where it was.
Pavakanga vana Castro navamwe vose pamusangano uyu, kana kuti takanga tiri kwaanogara ndiko kwatakanga tiri.
And the celebrity of all through the islands was up there.
Zvino vanoremekedzwa vose pachitsuwa ichi vakanga varipo.
And those businessmen was trying to preach the gospel.
Zvino vabhizinesi ava vakanga vachiedza kuparidza evhangeri.
He's out of his place.
Haisiyo nzvimbo yake.
We preachers have hard enough time to keep it level.
Izvo vaparidzi nenguva yakaoma kuti titwasanudze zvinhu izvi.
And they use every little influence they can find.
Zvine vanoshandisa simba rokufurira kushoma kwavanokwanisa kuwana.
And every little technique this way and that way and it keeps it so scrupled up, you don't know what to do.
Uye namazano ose avangagona nenzira iyi kana iyo zvino zvokanyaniswa zvokuti hauzoziva zvokuita.
Many times in a church, a little church can have a revival going on. Someone want to go out there and lead a prayer meeting.
Nguva dzakawanda muchechi duku munokwanisa kuva norumutsiriro mumwe munhu anenge achida kuenda kundotungamirira munamato.
And then he's got a different idea from what reading the Bible says, but he believes it this way anyhow.
Zvine anenge ane imwe pfungwa yakasiyana nezvinotaurwa nebhaibheri asi anozvitenda nenzira iyi zvakadaro.
And he'll start an influence and draw others away from it.
Uye anotanga kuva nesimba rokufurira obvisa vamwe kubva mairi.
The thing to do is protect the message the way it's going.
Chinhu chinofanira kuitwa kudzivirira mharidzo ino kuti ifambe mafambiro airi kuita.
Stay right with it and knock everything away from it if we ever go to cross the goal line.
Kana naye akadaro uye obvisa zvimwe zvose pairi kana tichazosvika pakukunda.
And I said, brethren, there's something wrong. You fellows are businessmen.
Zvino ndakati hama, pane chimwe chinhu chakanganisika. Imi muri vanhu vamabhizinesi.
The first place, you don't understand the approach.
Chokutanga hamunzwisisi maitirwo acho.
You don't understand the approach to the ministry because the ministry is a God-called gift.
Hamunzwisisi masvikiro amunoita pashumiro nokuti kuva neshumiro chipo chokudanwa naMwari.
God has set in the church first apostles, prophets, teachers, evangelists, and pastors.
Mwari akaisa muchechi kutanga vaapostora, vaprofita, vadzidzisi, vaevhangeri navafudzi.
God set them in there for the perfecting of the church.
Mwari akavaisa imomo kuti chechi ikwaniswe.
Businessmen should testify.
Vabhizinesi vanofanira kupupura.
Women, housewives, no matter if you're the maid in somebody's house, testify.
Madzimai namai vemba hazvina mhosva kuti uri kushanda mumba nomumwe munhu unofanira kupupura.
Do everything you can for the kingdom.
Itira humambo zvose zvaunokwanisa.
But don't ever inject your own ideas. Just say what the message says and keep going on. And then maybe you have some influence.
Asi usawadzira pfungwa dzako, taura zvinotaurwa nemaridzo oramba uchienda mberi maona. Uye zvichida uchakwanisa kuva nesimba rokufurira.
Don't try to preach now until God, you know, calls you.
Nusaidza kuparidza kusvikira Mwari unoziva akudana.
Just stay right with that, your testimony.
Gara naizvozvo nechapupu chako.
Because if you don't, you'll get off in the wrong category and then you'll mess up everything. That's it.
Ukuti ukarega kudaro unozopinda panzvimbo isiriyo uye zvino unokanganisa zvinhu zvose ndizvozvo.
And it doesn't please God at all. This proves that you're.
Zvino hazvifadzi Mwari zvachose izvi zvinosimbiswa pano.
When this king, now when he was rebuked and told the truth by the minister of the building.
Zvino mambo uyu, zvino paakatsiurwa akataurirwa chokwadi nomuprisita womutembere.
And tried to tell him that he was wrong, that God called that for Aaron's descents only. And they were consecrated to that service only.
Akaedza kumuudza kuti akanga akanganisa uye kuti Mwari akanga adanira vana vaAaron chete zvinhu izvi. Uye vaizvipira kushanda basa iri chete.
That's all they were to do. They were consecrated for that.
Ndizvo bedzi zvavaifanira kuita. Vakanga vakapirwa kune izvi.
In a king, no matter how righteous he was or how much God had blessed him, he had no right to burn incense.
Zvino mamba hazvina mhosva kuti akanga akarurama sei kana kuti akanga aropafadzwa naMwari zvakadii akanga asina mvumo yekupisa zvinonhuhwira.
He was taken the priest's place. And he should not do it.
Akanga ava kutora nzvimbo yomuprisita uye akanga asingafaniri kuzviita.
And when he was rebuked, he got wroth. His temper flew up. And right while his temper flew up, leprosy appeared in his face.
Zvino paakatsiurwa akaita hasha. Hasha dzake dzakamubata zvino ipapo paakashatirwa ndopaakaita maperembudzi kumeso.
Oh, amen. He broke out with leprosy. And then he dropped the censer and ran out of the building.
Akaona vana maperembudzi. Uye zvadai akakanda harigana pasi. Akamhanya achibuda mutemberi. Maona.
Trying to impersonate somebody else. We shouldn't do that.
Aedza kutevedzera mumwe munhu. Hatifaniri kudaro.
In his anger he'd done wrong and he was smitten.
Mukutsamwa kwake akanganisa uye akarovwa.
Oh, it was certainly a lesson to this young prophet.
Oh, chakanga chiri chidzidzo kumuprofita muduku uyu.
To see now, no matter how great the man was, he had to abide in his calling.
Kuona zvino zvisina mhosva kuti murume uyu akanga ari mukuru sei, aifanira kugara pakudanwa kwake.
I realize this is being taped, and I know it goes all over the world.
Ndinoziva kuti izvi zviri kutepwa, uye ndinoziva kuti zvicha kuti zvinoenda pasi pose.
Back into the jungles and hottentots and everything else.
Masango kuma Hottenton na mamose.
This message here tonight will be translated into languages.
Maridzo ino usiku uno ichashandurwa kuenda mune mimwe mutauro.
But I say this with all my heart. How could
Asi ndinotaura izvi nomwoyo wangu wose ungadei.
Many people saying, why don't you join certain organizations?
Ona zvinhu vanoti sei usingaiti nhengo yerimwe sangano.
Why don't you come on with the Pentecostals?
Sei usingauyi kuma Pentecost.
Why don't you come on with this group?
Sei usingauyi kuboka iri.
Why don't you just let these little things go?
Sei usingaregi zvinhu zvidiki izvi zvichienda.
How can I do it?
Ndingazviita sei?
Amen.
I've got to stay with that message.
Ndinofanira kugara nemharidzo iyi.
Amen.
When the angel of the Lord appeared down on the river. And that light there, as you see?
Mutumwa washe paakauya ndiri parwizi muchedza ichi chamunoona.
And when it's proved by the government and everywhere else the scientific research that it's the truth?
Uye, zvakasimbiswa nehurumende na vamwe vose nevescience. Na vanoongorora zvescience kuti chokwadi.
And he told me to stay with this word.
Zvino akandiudza kuti ndigare neshoko iri.
Then how could I swap it for a creed?
Zvino ndingarisiya sei ndichitora dzidziso dzavanhu.
If those men are out there to do that, let them do it.
Kana varume ava vari kunze uko vakazviita, varegei vachizviita.
We are called to preach the word.
Asi isu takadanwa kuti tiparidze shoko.
Don't compromise.
Amen.
Stand on the word.
Musarerutsa, mirai neshoko.
So now you see the reason that it's a dangerous thing to try to compromise and do something else.
Nokudaro zvinova kuona kuti zvine njodzi kurerutsa uye uchiita chimwe chakasiyana.
Or try to get lifted up within yourself and say,
kana kuedza kuzvisimudzira uchiti,
oh, I can do this and make more money.
Oh, ndinokwanisa kuita izvi uye ndova nemari yakawanda.
I can do this and all the brethren will agree with me.
Ndinokwanisa kuita izvi uye hama dzose dzinowirirana neni.
I can compromise on this word and 99% of the ministers will turn around. Well, that's fine, that's good.
Ndinokwanisa kurerutsa pashoko rino uye makumi mapfumbamwe namapfumbamwe kubva muzana vaparidzi vanozozvitenda. Zvakanaka, zvakanaka.
I know now. Many of them call. What is it? Loaves and fishes.
Zvino ndoziva iko zvino vazhinji vavo vanodana. Chii ichocho? Chingwa nehove.
See the people healed, discernments and the powers of God and so forth manifested.
Nokuona vanhu vachipodzwa nokuziva zvakawanzika namasimba aMwari nezvimwe zvichiratidzwa.
They get you there to get meetings and to get people in their churches and things.
Vanokudana kuti uve nomusangano nokuti vanhu vauye mumachechi avo nezvakadaro.
But when it comes to agreeing upon the word, they'll get away from it.
Asi kana zvava kusvika pakuti vawirirane neshoko, vanobva kwariri.
You can't do that. Stay with the word.
Maona, hamufaniri kudaro. Garai neshoko.
Amen.
Now, this was a lesson to this young prophet. That no matter what he tried to be, he must stay in his calling.
Zvino chakanga chiri chidzidzo kumuprofita muduku uyu, kuti hazvina mhosva akanga aedza kuitei, aifanira kugara mukudanwa kwake.
Oh my, he learned the God's order of man.
Oh imiwe, akadzidza urongwa hwaMwari kumunhu.
God's order to man is stay in his place.
Urongwa hwaMwari kumunhu ndohwokuti agare panzvimbo yake.
God's order to women stay in their place too.
Urongwa hwaMwari kumadzimai ndohwokuti vagare panzvimbo yavo zvakare.
You can't take a man's place. You're trying to do it, but don't do it.
Haukwanisi kutora nzvimbo yemurume. Vari kuedza kuzviita asi musadaro.
Man don't take women's place. Don't dress like women, and women don't dress like men. The Bible says it's wrong to do that.
Varume musatora nzvimbo dzamadzimai, musapfeka samadzimai, uye madzimai musapfeka savarume. Bhaibheri rakati zvakaipa kuti mudaro.
The Bible says a woman that puts on a garment pertains to a man is filthiness before God, an abomination. See?
Bhaibheri rakati mudzimai haafaniri kufuka nguo dzomurume anonyangadza Jehovha. Zvinonyangadza.
But now you can hardly tell one from the other. See?
Asi zvino hauchakwanisi kuziva kuti murume kana mudzimai ndoupi.
Now how you going to do but just call out against it?
Zvino uchaita sei asi kutaura uchipikisana nazvo?
Then when you do that?
Zvino ipapo kana wadaro?
Did you see this court order this week here in Indiana? What a shame!
Makaona here zvakarayirwa nedare svondo rino munomu Indiana. Zvinonyadzisa sei?
Less than 15 years ago, a family here in Port Fulton, I think some of the family sitting here tonight, here in Port Fulton.
Makore asingapfuuri gumi namashanu apfuura imwe mhuri iri muno Port Fulton. Notenda kuti vamwe mhuri vagere pano usiku uno. Muno Port Fulton.
They sent a little girl home from school for wearing shorts to school.
Vakadzosera mumwe musikana kumba kubva kuchikoro. Nokuti akanga aenda ako akapfeka zvikabudura.
And this week they're trying to sue and put out of the school, and they did it. A little girl that refused to wear shorts in school.
Zvino svondo rino vari kuedza kupa mhosva nokudzinga mumwe kubva pachikoro, uye vakatozviita. Mumwe musikana nokuti akaramba kupfeka chikabudura kuchikoro. Chichakanganisika munyika yedu.
I thought this was a land of free.
Ndaifunga kuti inyika yavanhu vakasununguka.
I thought we had a right, religious freedom.
Ndaifunga kuti tine mvumo yokusununguka kwokunamata.
This father stood up and said, it's against our religious belief for our children to wear shorts.
Baba vake vakasimuka vakati zvinopesana nezvatinotenda muchinamato chedu kuti vana vedu vapfeke zvikabudura.
A little girl, 16, 17 years old, to wear shorts. It's against our religious belief.
Mwanasikana wedu ane makore gumi namatanhatu kana kuti gumi namamwe kuti apfeke zvikabudura zvinopesana nezvatinotenda muchinamato chedu.
And they dismissed and expelled the child from the school.
Zvino vakamudzinga vakamubvisa mwana uyu pachikoro.
I understand that everybody that won't agree and come into the international agreement of this fellowship that they're trying to form.
Ndakanzwa kuti munhu wose asingabvumirani nokuuya mukubatirana pamwe chete kukuyanana kwavari kuedza.
To put unite all churches together. A federation of churches.
Kugadzira nokubatanidza machechi ose pamwe chete mubatanidzwa wamachechi.
That all that won't come in and unite with it, they're making a little province, they're going to send them to Alaska.
Kuti vose vasingapindimo nokushanda navo vari kuvagadzirira nzvimbo yokuenda vachazovatumira kuAlaska.
You might as well get ready for cold weather. Looks like it's coming.
Unofanira kugadzirira kugara munzvimbo inotonhora nokuti zvinoratidzika kunge zviri kuuya.
So, what a disgrace!
Zvino, zvinonyadzisa sei?
My lifelong friend, Jim Poole. His son stands here tonight.
Shamwari yangu yakare Jim Poole. Mwanakomana wake ari pano usiku huno.
I wish his dad would only come and do what his son did.
Ndiyo dai baba wake vaita zvakaita mwanakomana wavo.
And we were talking today by telephone conversation.
Zvino tanga tichikurukurirana nhasi pa phone.
And he was remarking about I believe a news commentator or someone. I don't remember just who it was now. But said,
zvino vanga vachitaura ndinotenda pamusoro pomumwe mutauri wenhau kana mumwe munhu handicharangariri kuti anga ari aniko zvino asi ati
it used to be that the American people taking a bath once a week and prayed every day.
Zvaisimbova kuti vanhu vemuAmerica vaigeza kamwe chete pasvondo vachinamata mazuva ose.
And said now they take a bath every day and pray once a week.
Zvino akati zvino vava kugeza mazuva ose uye vava kunamata kamwe chete pasvondo.
I believe I'd rather do without the bath.
Ini ndinotenda kuti ndingagara zvangu ndisina kugeza.
But this shows how we have fallen. What's happened to this nation?
Asi zvinongoratidza kuti tapunzika zvakadi chii chakaitika kunyika ino.
About 5 years ago, I was in Ohio. And I was having a meeting up there at the
Makore mashana fura ndakanga ndiri kuHayo ndakanga ndine musangano kumusoro uko.
What is the name of that place where I had out there on that Chautauqua?
Nzimbo ya inonzi chikuya kwa ndakangandiri. Chitakwa.
And I was listening to a newscast in the hotel. And it said...
Wendakanga ndichiterera kunhau ndiri muhotera. Zvino zvakanzi.
The flower of freedom died this afternoon. And a court here in Ohio.
Ruva rosununguko rafa pano nhasi mudare. Rokutonga muOhio.
The Amish people. They don't believe in sending their children to these public schools. They have their own schools.
Vanhu vechiAmish havatendi mukutumira vana vavo muzvikoro zvoruzhinji. Vane zvikoro zvavo voga.
And in this certain neighborhood where these were at, they didn't have any high school.
Zvino mune imwe nharaunda mavakanga vari, vakanga vasina zvikoro zvikuru.
It's the law of Ohio and Indiana, I think a national law, that all children must go to school until they're 16.
Murayiro uri muOhio nomuIndiana ndinofunga wamurayiro kwose zvino. Ndokuti vana vose vanofanira kuenda kuchikoro kusvikira vava namakore 16.
And this man had a couple of children, boy and girl, that wasn't 16.
Zvino murume uyu akanga ana vana mukomana nomusikana vakanga vasati vasvika makore 16.
And they refused to send them to the public schools where they teach the ethics of Darwin.
Uye akaramba kuvatumira kuchikoro chavanhu vose kwavanodzidza dzidziso yaDarwin.
That man descended from a single cell, be a monkey. All he is, just a glorified monkey.
Yokuti munhu akabva muchizenga chimwe chete akaita setsoko ndizvo zvaari kuti itsoko yakashanduka. Uye.
And so they didn't agree with that. And they won't let their children hear it.
Nokudaro havawirirani nazvo uye havadi kuti vana vavo vazvinzwe.
And so the courts pulled him in.
Zvinodaro rokutonga rakavatora.
And this little smart-aleck judge said to the old aged father and mother with his croc hair cut and his overalls on.
Zvino pakanga pane mutongi wechidiki akangwara akati kuna baba namai ava vakanga vakura vane vhudzi ravo rakagerwa vane hovros.
He said, sir, this state of Ohio has a law that says that the child must attend school till it's 16.
Iye akachangamire. Nyika ino yeHawa ino murayiro unoti mwana anofanira kuenda kuchikoro kusvika ava namakore 16.
He said, you refuse to send your children. What do you answer?
Iye akati muri kurambidza vana venyu kuti vaende kuchikoro. Mhinduro yenyu ndeyekuti.
He said, honorable sir, I respect the laws of this lovely state in which I am a native.
Akati vanoremekedzwa changamire. Ndinoremekedza mirayiro wenyika ino yakanaka yandiri chizvarwa mairi.
He said, but we come here years ago, our forefathers, for freedom of religion.
Akati asi takauya kuno makore apfuura namadzibaba edu nokuda kusununguka pakunamata.
And that's why we are here, for freedom of religion.
Uye tiri pano nokuda kusununguka pakunamata.
Our religion teaches us that we don't believe that we come from animals to be man.
Kunamata kwedu kunotidzidzisa kuti hatina kubva kumhuka kuti tive vanhu.
That we believe that we were created in the image of God.
Kuti tinotenda kuti takasikwa mufananidzo waMwari.
Therefore, it's against our religious beliefs to send our children to a school that teaches such.
Nokudaro zvinopesana nokunamata kwedu kuti titumire vana kuchikoro chinodzidzisa zvakadaro.
Therefore, we don't have any high school here for our children to go.
Nokudaro hatina chikoro chikuru kuno chokuti vana vedu vapinde.
And it's not because we don't respect you, we respect what you believe.
Zvino hakusi kuti hatidi kukuremekedzai, tinoremekedza zvamunotenda.
But for us, we don't believe that, and we don't want to talk to our children.
Asi isu hatizvitendi uye hatidi kuti zvidzidziswe vana vedu.
He said, you'll either send your children to school, or you and your wife will spend 2 years in the state penitentiary.
Akati muchaendesa vana venyu kuchikoro, kana kuti imi nomudzimai wenyu muchapedza makore maviri muri mujere.
So what's your decision?
Akasarudzo yenyu ndeipi?
He said, mother and I will spend the 2 years.
Akati mudzimai wangu neni tichapedza makore maviri tiri mujeri.
And they turned and started to walk out.
Zvino vakatendeuka vakatanga kubuda.
The old judge must have felt a little bit condemned, so he said,
mutongi uyu anenge akanzwa kupomerwa mhosva nokudaro akati,
remember, don't your Bible say, give Caesar what Caesar's?
Rangarirai Bhaibheri renyu haritauri here kuti ipai Kesari zvaKesari?
And the father turned around and he said, and to God?
Zvino baba vakatendeuka vakati, uye zvaMwari?
The man on the news said, well, then the freedom.
Murume aitaura nhau akati, zvino, ipapo rusununguko.
And the judge said I sentenced you to 2 years.
Nomutonga kati ndinoda kuti mupike makore maviri.
He said then the freedom, the flower of freedom died in that courtroom this afternoon.
Akati ipapo rusununguko, ruva rusununguko rafa mudare rokutonga mhosva masikati ano.
After all, the Dunkards or the Amish rather, no matter how peculiar they are, they believe in holy living.
Mushure mazo, madanga tikana kuti maAmish ndingadara hazvina mhosva kuti havanzwisisi zvakadini, vanotenda mukurarama zvitsvene.
And there's not one record nowhere in the United States where they ever had any juvenile delinquency.
Na hapana chinyorwa kupi zvako muno mu United States paunonzwa kuti vakava nemisikanzwa yavana vaduku.
Not one person, one child from their religion was ever a juvenile delinquent.
Hapana kana munhu mumwe chete kana mwana mumwe chete kubva muchinamato chavo akambova nemisikanzwa.
Let it be peculiar whatever they raised, right? Amen. I don't blame them.
Regai vagare vasinganzwisisiki kana zvavanoda kuva vanorerwa zvakanaka ndivapi mhosva.
Well, listen, the fire died there right then, but about 10 minutes it revived again.
Asiteererai, ruva rakafa ipapo asi mushure mava minutes gumi rakamuka zvakare.
The prosecutor and attorney all pushed back their books and said,
gweta raipomera mhosva navamwe vose vakaisa mabhuku avo pasi vakati,
then we resign from our job. For if you break that constitutional right, they'll break the rest of them.
Zvinotava kurega basa redu nokuti kana mukatyora bumbiro romutemo iri, muchazoguma matyora yose.
Did you notice the other day when that wise old Methodist bishop, what he said about that saying that prayer in school?
Makacherechedza here rimwe zuva kuti mubishop weMethodist akangwara akataura pamusoro pazvo vachiti munamato muchechi muzvikoro.
That wasn't a Methodist church. That bishop was wise enough to know that.
Yakanga isiri church yeMethodist. Bishop uyu yakanga akangwara zvokuti akakwanisa kuona izvi.
That was another group seeing how far they could get to force a certain prayer in schools.
Yakanga riri rimwe boka raida kuona kuti ringamanikidza sei kuti pave nomumwe munamato muchikoro.
If they passed on that, they'd pass the other as quick as they could.
Kana vakabvumidza izvi, vaizobvumidza zvimwe nechimbi-chimbi kwazvo.
They're proving every outlet they can. Don't worry, they'll get it.
Vari kutsvaga mukana wose wavangakwanisa, musanetseka, vachauwana.
So we want the cross. We want Christ now while we can.
Oh, tinoda muchinjikwa. Tinoda Kristo iko zvino tichiri kukwanisa.
Don't be influenced by man who maybe can send more pottage down.
Musanyengedzwa nomunhu zvichida anokwanisa kukupai zvokudya zvakawanda.
Don't be influenced from man that will give you a better machine to ride in or a better home to live in.
Musanyengedzwa nomunhu anokwanisa kukupai motokari yakanaka yokufamba nayo kana imba yakanaka yokugara.
And sell your birthrights to Christ.
Uye wotengesa udangu hwako kuna Kristo.
You do it. Watch what you're doing.
Usazviita. Cherechedza zvauri kuita.
Always follow that one who is influenced and is backed up by God. That you know what God is with them.
Nguva dzose tevera uyu ane simba anokutsigirwa naMwari waunoziva kuti Mwari anaye.
Don't follow wrong influence.
Usatevera kufurira kwakaipa.
Yes. All right. Don't try to take another's place.
Hongu, ndizvozvo usaedza kutora nzvimbo yomumwe munhu.
The vision at the temple, he saw on the throne God lifted up. God being lifted up.
Chiratidzo chomutemberi akaona pachigaro. Mwari akasimudzirwa. Mwari akasimudzirwa.
Now you see this king that he had made an example before Isaiah.
Kuti mambo uyu akanga ava menzaniso kuna Isaiah.
And Isaiah seen that king as soon as he got out of his calling, well, God smote him with leprosy.
We Isaiah aona kuti mambo pakangova pakudanwa kwake Mwari akamurova namaperembudzi.
Then Isaiah thought, what must I do?
Zvino Isaya akafunga, zvinondoitei?
Uzziah was dead. He leaned heavy on his arm.
Uzziah anga afa, akanga anyanya kuzembera pari.
And he thought he was gone, what would he do?
Zvino akafunga kuti zvaanga aenda, iye aizoitei?
Life itself was gone for him nearly.
Upenyu hwakanga hwamusiya.
So what did the young prophet do?
Nokudaro muprofita muduku uyu akaitei?
He made his way down to the temple to pray.
Akapinda munzira kuenda kutembere kundonamata.
He fell down at the altar
and he cried out.
Akapunzika paaritari, akachema.
Sometimes God lets the very props be knocked from under us.
Nguva Mwari anoita kuti zvose zvinotitsigira zvibviswe patiri.
Sometimes he lets sickness strike us.
Nguva anorega tichirohwa norwere.
He lets disappointments, heartaches strike us.
Anorega tichigumbuswa nokurwadziwa kwomoyo zvichiuya patiri.
Sometimes he does that to get you where you'd be influenced by the gospel.
Nguva anoita izvi kuti tisvike pakufurirwa neevangeri.
Amen. Be wise enough to catch it. Don't be stupid enough to walk away from it.
Ivai makangwara kuti mukwanise kuzviona, regai kuva noupenzi wokubva pazviri.
Notice, Isaiah knows that he must find something different.
Cherechedza Isaiah akaziva kuti anofanira kuwana chimwe chinhu chakasiyana.
So what did he do?
Nokudaro akaitei?
He went to the temple. He raised up his hands and he cried out to God. And he fell into a vision.
Akaenda mutemberi akasumudza maoko ake akachema kuna Mwari zvino akaona muchiratidzo.
And as he fell into the vision, he saw God. Not on a throne down here, but lifted up.
Hallelujah.
Way up. Oh my.
Zvino paakaona muchiratidzo akaona Mwari kwete pachigaro chiri pano pasi, asi akasimudzirwa kumusoro. Oh, ini zvangu.
His train was falling. He lifted up into the heavens.
Mbenengo dzake yakanga ichimutevera ichisimudzwa kusvika kumatenga.
And he saw back and forth through the temple seraphim flying. Oh my.
Zvino akaona maseraphim achibhururuka kukwira nokudzika mutembere. Oh, imi we.
Seraphim, it means a burners, the word seraphim means, which it is next to the altar.
Zvinoreva vapisi. Shoko rokuti seraphim ndizvo zvarinoreva. Anogara pedyo nearitari.
Actually, the seraphim is the one who receives the sacrifice and cleanses the worshiper and then presents him to God. The seraphim does.
Pakushanda kwao maserafu ndiwo anogashira chipiriso uye ndiwo anochenesa munamati zvakare omuisa kuna Mwari ndizvo zvinoitwa namaserafim.
Now, this seraphim was angelic beings. And they are the very next ones to God, right at the altar.
Zvino maserafim awa ingirozi uye ndidzo dziri pedyo naMwari pedyo nearitari.
And they receive the sacrifice.
Uye dzinogamuchira chipiriso.
It shows the justice of God that sin cannot come in his presence unless it's been atoned for.
Zvinoratidza kururamisira kwaMwari kuti chivi hachikwanisi kuuya muupo hwake kusiya kwokunge chaitirwa yananiso.
And these seraphim, remember in the seven church ages, how they guarded them gospels? One on either side?
Zvino maserafim aya, munorangarira here zvizvarwa zvamachechi zvinomwe kuti aichengetedza sei evhangeri rimwe kudivi roga roga.
Remember we took them back to the Garden of Eden with a flaming sword standing there? They guard the order.
Munorangarira kuti takaratidza mubindu reEdheni nomurazvo munondo waimonereka anochengeta aritari.
And Isaiah, that great prophet, when he fell into the spirit,
zvino Isaya muprofita mukuru uyu paakapinda mweya,
he saw first God sitting way up into the heavens above any earthly king.
Akatanga kuona Mwari akagara kumusoro kumatenga kudarika mambo wose wapanyika.
So I saw the king.
Akandakaona mambo.
The Lord sitting high and lifted up. Then he saw the real king. And his train was following him.
Ishe akagara akasimudzirwa ipapo akazoona mambo chaiye. Uye mudungwe wake wakanga uchimutevera.
And he saw seraphim flying through the building.
Zvino akaona maserafim achibhururuka mutembere.
They had wings over their face, wings over their feet, and they were flying with two wings.
Akanga akafukidza zviso zvavo namapapiro, akafukidza makumbo avo, uye akanga achibhururuka namaviri.
And they were crying, "Holy, holy, holy, Lord God Almighty."
Zvino akanga achidanidzira, "Mutsvene, mutsvene, mutsvene. Iye Ishe Jehovha Samasimba.
Holy, 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 Lord God Almighty."
Mtsvene, mtsvene, mtsvene. Iye Ishe Jehovha Samasimba.
What a music. What a rhythm.
Uyumumanzi wakadii. Kuimba kwakadii.
You say they must have been saying it very lightly.
holy, holy, holy. Lord God Almighty.
Munoti anofanya kunge akanga achitaurira pasi. Mtsene, mtsene, mtsene. Yei, she Jehovah samasimba.
Isaiah said, when they spoke, the pillars of the building shook at their voice.
Isaya akati, pakataura, neyo dzezvikumbaridzo dzakazungunuka nokutaura kwao.
They was in your sin. Now, holy, holy, holy.
Akanga asingangoti, mtsene, mtsene, mtsene.
Oh, what a voice!
Oh, inzwi rakadi.
And said the pillars moved and shook at their voice.
Uye akati, neyo dzezvikumbaridzo dzakazungunuka nenzwi rokudana kwao.
They were screaming. Those angelic beings standing next to the side of God.
Zakanga zidani zira. Girozi zakamira parutivi pamari.
Scream, holy, holy, holy is the Lord God Almighty.
Zidani zira. Mutane, mutane, mutane. Hey, she, Jehovah, sama simba.
What a vision. Oh, man.
Chirati zakadi. Oh, imiwe.
Notice, again, Isaiah, who had been leaning on Uzziah's arm and saw him die under the judgment of God.
And then
saw these holy beings that was next to the side of God.
We are going to engross it, it's in it. Zaga mira parutir, wamari.
The seraphims crying. Holy, 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 Lord God Almighty.
Ma seraphim, machidani zira, mchene, 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 iye ishe Jehovah sama simba.
And them holy angels covered their face.
Shino izo ngirozi chene izi, zaka fuki za shosatu.
Holy angels covered holy faces in the midst of a holy God.
Ngirozi chene, zaka fuki za shosatu chene, pamberi pamari mchene.
And who are we?
Shino isi turiwa nani?
Oh, you Methodists and Baptists and Presbyterians and Pentecostals.
Oh, you know me, my Methodists, not my Baptists, not my Presbyterians, not my Pentecostals.
Who are we?
What are we?
When holy angels hide their holy faces under the wings to stand in the presence of God.
Habongirozi chene, zinoviga shosazo, zichene, pasipa mapapirazo, kutizikwani shekumira mupo wamari.
When angels are being that's actually beyond angels.
Abongirozi. She see quite easy. Not a dari kangrozi.
The angels don't stand there. Only the seraphims. They're beyond angels.
Ngiroza zikwanisa kumira ipapo. Ma seraphim chete ndiwo anokwanisa kumira po. Makuru pangirozi.
And God's so holy until they cover their face in the presence of the holy God.
Shino mari mchene kwazo. Kusikirano fukiza sosao mupo hamari.
And the only thing they could say was, holy, holy, holy is the Lord God Almighty.
Chai kwani sakutawara kungoti, mchene, 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 iye, ishe Jehovah wehondo.
A special covering for him. To stand in the presence of God.
Kukiza jinokosha chokuta kwani sekumira mupo hamari.
What kind of a covering do we need?
Kufukidzwa kwemhando ipi kwatinoda?
They had to be covered.
Aifanira kunge akafukidzwa.
I want to say this right now. The blood of Jesus Christ is all sufficient.
Zvinoda kutaura izvi iko zvino ropa raJesu Kristo rakatikwanira.
See, Christ never died for them seraphims. No, no. But they were created beings.
Mwana Kristo ana kufira maserafim. Kwete, kwete. Asi izvi zvisikwa zvipenyu zvakasikwa.
He never died for angels, he died for sinners.
Haana kufira ngirozi, akafira vatadzi.
He never died for holy people, he died for unholy.
Haana kufira vanhu vatsvene, akafira vasati vari vatsvene.
As long as you think you're holy, he never done you no good.
Zvino kana uchifunga kuti uri mutsvene, hapana chaakakuitira.
But when you realize you're nothing, then he died for you, see.
Asi kana waziva kuti hausi chinhu, zvino akafira iwe maona.
When you realize that you're nothing, then he's the one he died for.
Kana ukaziva kuti hausi chinhu, zvino iye ndiwe waakafira.
God's all holy. There's nothing to him but holiness, that's all. purity.
Mwari mutsene hakuna chimwe chaanacho kunze kwa utsene ndizvo zvose zvaanazvo utsene.
Now, let's note these wings for a few minutes.
Zvino ngatichereredzei mapapiro awa kwama minute mashoma.
We find out that two wings he covered his face with.
Takaona kuti mapapiro maviri aifukidza zvose zvavo.
Ma, think even holy angels covered their holy faces in the presence of the holy God.
Imiwe, fungai kunyangwe ngirozi tsvene dzakafukidza zviso zvadzo muupohwa Mwari mutsvene.
And the only thing they could say was, holy, holy, holy is the Lord God Almighty.
Zvino chinhu chadzaikwanisa kutaura kwainguva kuti mutsvene, mutsvene, mutsvene iye Ishe Jehovha Samasimba.
Holy, holy, holy Lord God Almighty.
Mutsvene, mutsvene, mutsvene iye Ishe Jehovha Samasimba.
And we're told that they cried day and night.
Zvino tinoziva kuti aidanidzira zuva rose nousiku hose.
That's the first step from God coming down.
Ndiyo chinhano chamwari chokutanga kana achidzika.
Day and night. No letting up.
Masikati nousiku pasina kuzorora.
And you think that we make a lot of noise.
Zvino munofunga kuti tiri kuita ruzha rwakanyanya.
What do you think about millions of those around the throne?
Unofungei pamusoro pamamiriyoni amaserafu manenge akapoteredza chigaro.
With a voice that shook the temple pillars.
Ana manzwa anozunguza zvikumbaridzo zvetembere.
But only one of them cried, holy, holy, holy.
Rimwe chete ravo parakadanidzira mutsvene, mutsvene, mutsvene.
No, his voice shook the temple.
Munozviva inzwi racho rakazunungusa tembere.
When millions of them crying around the throne of God. Holy, 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 Lord God Almighty. Holy, 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 Lord God Almighty.
Paraidanidzira mamiriyoni aidanidzira akapoteredza chigaro chamwari mutsvene, mutsvene, mutsvene iye Ishe Jehovha Samasimba. Mutsvene, 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 mutsvene iye Ishe Jehovha Samasimba.
With wings over their faces, wings over their feet. With wings, reverence, respect. Oh, my.
Namapapiro akafukidza zviso zvavo. Namamwe mapapiro akafukidza makumbo avo. Namamwe mapapiro mukuremekedza, kuremekedza. Oh, imiwe.
Now, there's no reverence or respect. Where anything talks about holiness.
Zvino hapana kukudzwa kana kuremekedzwa kwechinhu chose chinotaura pamusoro poutsvene.
You talk about holiness, you're called a holy roller.
Ukataura pamusoro poutsvene unonzi mutsvene asingazvibati.
No reverence, no respect for neither God, his people, or his word.
Hapana kukudzwa, hapana kuremekedzwa kuna Mwari, kuvanhu vake kana kushoko rake.
Now where's this bunch going to wind up at?
Zvinoboka iri richazoperera kupi?
I think you're right, Ben. You hit the nail on the head that time, son. Yes, that's about right.
Ndinofunga kuti wataura chokwadi, Ben. Wayatonanga apo, mwanakomana. Hongu, ndizvo.
Where will this irreverent group wind up at then? Where will this irreverent bunch wind up? That's it, the ones that has got no respect at all for God.
Boka risingakudzi iriro serichaperera kupi? Boka iri risingaremekedzi richaperera kupi? Ndizvo chaizvo avo vasina kuremekedza zvachose kuna Mwari.
You know, it used to be if a woman or a man said they was a Christian, people respected it.
Munoziva zvaisimbova kuti kana mukadzi kana murume akati ndiri muKristo vanhu vaizviremekedza.
But today they just like see how much fun they can make out of it. Irreverent group.
Zvinazvoanda kuona kuti vangakushotesa sei pamusoro pazvo maona. Boka risingaremekedzi.
Why? You know what? This is the reason they're not conscious that that's the truth.
Sei. Munozivei. Ichi ndicho chikonzero havazivi kuti ichi chokwadi.
They're not conscious of God.
Havazivi kuti ndiMwari.
They don't remember that the Bible says that the angels of God are encamped about those who fear him.
Harangariri zvakataurwa neBhaibheri kuti vatumwa vaJehovha vakapoteredza vanomutya.
They don't only just come and visit them, they stick their tents down. Amen.
Havauyi kuzoshanya chete ivo. Ivo vanovaka misasa yavo ipapo. Amen.
The angels of God are encamped about those who fear his name.
Vatumwa vaJehovha vakaisa msasa panavo vanotya zita rake.
Stay there day and night.
Vanogara pa masikati nousiku.
Oh, colored brother sang that song, the angels keep watching over me.
Hama ichitema yaimba rwiyo urwu, vatumwa vanoramba vachindichengetedza.
all day, all night. Angels keep watching over me.
Zuarose no siku hose watumwa wanogara wachinichengeta.
That's right. All day and all night, angels keep watching over me.
Dizozo zuarose no siku hose watumwa wanichengeteza.
Jesus said about them little ones, said, "Take heed that you don't offend one of them."
Yes, akati pamsoro pa waduka ava akati chenjerai kuti murege kugumbusa mumwe waduka ava.
Further, angels always behold my Father's face which is in heaven.
Nokuti ndinoti kwamuri kudenga vatumwa vavo vari pamberi pechiso cha baba vangu vari kudenga.
They're always camped about watching those.
Nguva dzose dzinogara dzakakomberedza dzakavatarira.
And they don't even believe that, ungodly people.
No, zvitendi vanhu vakaipa.
We're going to get on what godliness and ungodliness is in the morning, if Lord willing.
Chataura pamusoro paumwari nokusava noumwari kuti kunorevei mangwana kana isha atendera.
Now, notice they don't even believe that.
Nochereshedzai, havatombotendi izvi.
They've lost all decency, all respect, all reverence, and yet go to church.
Vakarashikirwa nokuzvibata zvakanaka nokuremekedza kose nokuremekedza kose asi zvakadaro vanoenda kuchurch.
The most irreverent bunch there is them that goes to church. Right?
Boka risina kuremekedza kwakanyanya ndavo vanoenda kuchurch. Ndizvozvo.
No bootlegger moonshiner come down the street, pass around half drunk. You talk to him about the Lord, he stand talk to you.
Chidakwa munanonwa kachasu anenge achifamba munzira achifamba zvake akadakwa kataura naye pamusoro pashi anomira otaura newe.
Some of those mossback so-called believers, church members, will laugh right in your face because you don't know their lives. Certainly.
Asi vamwe vakaomarara vanongonzi vatendi nengo dzechurch vanoseka pamberi pako nokuti havadi chokwadi.
They're irreverent.
Havana kuremekedza.
You think you have to belong to their little clique or you don't even live on their side of the road, see?
Vanofunga kuti unofanira kunge uri mukaboka kawa kana kuti haugari divi rimwe navo, maona?
It's the truth. Irreverent.
Ichokwadi kusaremekedza.
Now, these angels, when they're in God's presence, they was believed.
Zvinongirozi idzi, padzinenge dziri mupo hwaMwari, dzinenge dziri, dzinozvitenda.
David said, you remember we had here a few nights ago when I was preaching on something, and he said,
David akati, munorangarira pano usiku ushoma wapfuura pandakanga ndichiparidza pamusoro pe zvakada kudai, zvino akati,
David said, I place the Lord always before me, that I shall not be moved.
David akati ndakaisa Jehovha pamberi pangu nguva dzose zvaari kurudyi rwangu handingazungunuswi.
Moreover, he said, then when I do that, my flesh shall rest in hope. Yes, sir.
Uyezve akati, uye kana ndaita izvi nyama yangu ichazorora netariro. Hongchangamire.
Because I know what he will not leave my soul in hell, neither suffer his holy one to see corruption.
Nokuti ndinoziva kuti hangasiyi mweya wangu mugehena kana kutendera kuti mutsvene wenyu aone kuora.
For the Lord is always before me.
Nokuti Jehovha anogara ari pamberi pangu nguva dzose.
Wherever you go, praise God.
Kwose kwaunoenda, isa Mwari pamberi.
If a man gets angry and cusses you, praise God between you and him.
Kana munhu achatirwa akakutuka, isa Mwari pakati pako naye.
If a guy calls you a holy roller, place God between you and him. Kana munhu akati uri mutsvene asinga zvibati, isa Mwari pakati pako naye. If the wife gets angry with you, place God. Kana mudzimai wako akakutsamwira, isa Mwari pakati penyu. If the husband gets angry, place God.
Murume wako akakutsamwira, isa Mwari pakati penyu.
If the children aggravate you, place God.
Chatirisa, isa Mwari pakati penyu.
Whatever you do, place God.
Nechose chamunoita, isa Mwari mukati.
If papa and mama gives you a little spanking and crush you, place God.
Baba na mai vakurova nokukudzora, isa Mwari mazviri.
Remember what God said about that. Bring up a child the way it should go, see.
Nangarira here kuti Mwari akataura kuti chipa musoro pazo. Rovedza mwana nzira yaanofanira kufamba nayo, ma.
Always remember, place God.
Vadzosirangarira, isa Mwari mazviri.
Put God before you and you'll have reverence for God and respect for him, that's right.
Isa Mwari pamberi pako, uye unozova nokuremekedza kuna Mwari, uye kumuremekedza, ndizvozvo.
Now watch. Two wings he covered his face and two wings.
No, tarisai. Namapapiro maviri yakafukidza chiso chayo. Namapapiro maviri.
That meant reverence. Reverence before God, bowed, covered his face.
Izvaireva kuremekedza, kuremekedza pamberi paMwari, kukotama, kufukidza chiso chayo.
Now, we don't have any wings to cover our face with. We bow our head at his feet.
Zvino isa hatina mapapiro okufukidza chiso zvedu. Nokatamisa misoro yedu patsoka dzake.
Bow our heads and pray in reverence. Respect. Yes, sir. Recognize it.
Nukutamisa msoro edu, tunamata mkukudza, nukulemekeza, mungu changamile. Shireche jayi.
And two wings, he covered his feet. His feet covered his feet represented humility and respect.
Zvinona mapapiro maviri akafukidza tsoka dzayo dzakafukidzwa tsoka dzayo zvaimirira unyoro nokuremekedza.
Like Moses. Moses, in the respects of God telling his own holy ground, he took off his shoes. See?
Sa Moses. Moses ari achiremekedza Mwari mushure mokunga audzwa kuti akanga akamira panzvimbo tsvene akabvisa shangu dzake. Maona?
He did something to his feet.
Akaita chimwe chinhu kutsoka dzake.
Paul, in respect to God, reverence.
Paulo, mukukudza Mwari, kuremekedza.
When the angel of the Lord came before him at a pillar of fire, he fell on the ground on his face. Respect.
Ndozi ya Mwari, payakauya kwaari mushongo yemoto, akawira pasi nechiso chake, rukudzo.
John the Baptist, he had such respect when he saw Jesus coming, he said, I'm not even worthy to touch his feet.
Johanu mbabatizi akanga, aine rukudzo, wakanyanya pakaona Jesu achiuya, akati handina kufanira kana kubata tsoka dzake.
See the feet showing respect.
Maona tsoka achiratidza rukudzo. Maona.
Oh, be conscious. Here's only one thing to be conscious of, your littleness.
Oh, zivai. Hechino chinhu chimwe chete chamunofanira kuziva, uduku hwako.
If you want to get somewhere with God, make yourself real little.
Kana uchida kusvika pane chimwe chinhano naMwari, zviite munhu muduku kwazvo.
Don't make yourself big like Uzekiah.
Uzazviita munhu mukuru sa Uzia.
He got in there and he said, I'll do this anyhow. Well, you ain't got no business telling me.
Akapinda imomo yake akati, ndichaita izvi zvakadaro kunyange ini harisi basa renyu rokunditaurira.
See, he should have made himself humble.
Ona, aifanira kunge akazvininipisa.
Yes, servants of Christ. Pardon me. He'd never talk leprosy.
No. Ongu warana wa Kristu, ndiregererei. Angadai asina kumbova na maperembudzi. Kwete.
I know that's your job. God called you. That's your office. You go ahead and do it, sirs. I'm very sorry.
Tinoziva kuti basa renyu, Mwari akakudanai, ihofisi yenyu, imi chizviitai machangamire. Nourombo kwazvo.
Back off. There'd been a different writing in this book. But when he was corrected, he got angry. You correct people about something or tell them about the wrongdoing, they'll leave the church.
Daga vuma pangadai pakanyorwa zvakasiyana mubhuku rino. Asi pakadzorwa, akatsamwa. Ukatora vanhu pane chimwe chinhu kana kuvaudza zvavari kukanganisa, vanobuda muchurch.
They won't now go to somebody. Tell women they shouldn't wear short hair. Well, I'll go somewhere where they can wear.
Vanoenda kuno mumwe munhu, vaudza vakadzi kuti havafaniri kudimura vhudzi ravo, zvino ndichaenda kumwe kwavanobvumidza izvi.
A lady went here some time ago, I sat my wife down, was in a meeting, she didn't have time to wash her hair, and I told her to go to one of them there beauty shops and get her hair washed.
Mudzimai akauya pano nguva shoma yepfuura, ndakatumira mudzimai wangu, takanga tiri mumusangano haana kuwana nguva yekugeza vhudzi rake, uye iye ndakamuudza kuti aende kune nzvimbo inogadzirwa vhudzi kuti vhudzi rake rigezwe.
She went over there and that lady didn't even know how to put her hair up.
Akaenda ikoko zvino mudzimai uyu akanga asingakwanisi kugadzira vhudzi rake.
She had twisted around top right, come on.
I got him on up and I'm going up, I'm sort of like, oh.
I said, I never wash anybody's hair long hair, so you know
that. I got him, son, number gets a moon, food, the other food, the gariba. I got him, guys, you get up, I'm sort of part.
I don't know. Oh, my. See? They don't know what it's all about.
I may know. Oh, in my way. My own. How's it good to see?
Why? It's because a weak pulpit they've been sitting under. Exactly. A weak pulpit.
Nay, imoso ya mapulupit asina simba wangawari pasi pao. Ndicho chokwadi, mapulupit.
They won't tell the truth. They compromise with it. See?
Asina simba, asingatauri chokwadi, wanoreliza paziri, maona.
Better, it would have been better if you hear it and you talk to one of them, they'll get up and blow up and say, I'll never hear that holy roller again.
Zviri nane. Zvanga zviri nane kuti vazvinzwe. Zvino kana ukataura nomumwe wavo vanosumuka oshatirwa uye woti handiri kunzwa mutsvene asingazvibatiwi zvakare.
Go ahead, Uzekiah. That's right.
Enderera mberi, Uzia. Ndizvo.
Leprosy? Why, I'd rather have leprosy any time than that kind of leprosy. That's leprosy of the soul.
Maperembudzi? Nei, ndingaona maperembudzi nguva ipi zvayo asiri. Isiri mhando yamaperembudzi akadai. Zvinawa maperembudzi pamweya, maona.
When you go up and broke out, you right then broke out again in leprosy. Sin.
Kana wakaenda kandoputsa, unengo wawo zvakare nemaperembudzi, chivi.
which is worse than leprosy. It's a leprosy of the soul.
Chinodarika maperembudzi. Maperembudzi pamweya.
Uzziah probably went and slept with his fathers, the Bible said.
Uzziah akaenda akandovigwa na madzi baba ake. Bible rinotaura kudaro.
Which he was saved because he just did something wrong.
Akanga akaponeswa nokuti akaita chimwe chinhu chakaipa.
But when you do it knowing better, then you break out leprosy of the soul.
Asi kana wazviita uchiziva zviri nane, ipapo unowana maperembudzi pamweya.
And then there's no way to take a leper soul in, you know that.
Yes, na pana nzira yekugamuchira mweya unaperembudzi munoziva izvi.
So then make yourself little, humble yourself before God, recognize.
Nodaro zviite munhu muduku, zvininipisa pamberi paMwari.
Don't get all puffed up and blow up. Search the scriptures and see if it's right.
Uzazvitutumadza nokuwane hasha, zvira magwaro uone kuti ndizvo here.
I told someone not long ago, they said, Brother Bama, I understand that you're Jesus only.
Ndakaudza mumwe munhu nguva shoma yapfuura. Vakati, Hama Branham, ndakanzwa kuti muri Jesus only.
Yeah, I said, you understood wrong.
Ndakati, wakanzwisisa zvisiri izvo.
I said, I am not Jesus only.
Maona, ndakati, handisi weJesus only.
I said, well, you baptize in Jesus' name.
Akati, zvino munobhabhatidzika muzita raJesu.
I said, that don't make me Jesus only.
Ndikati, hazvinditi munhu weJesus only.
I said, Jesus only doctrine, they baptize to regeneration. I don't believe in that.
Ndakati dzidziso yeJesus only vanotenda kuti unocheneswa nokubhabhatidzwa nemvura. Handitendi izvozvo.
I don't believe it as soon as you're baptized in Jesus' name, remits your sins.
Handitendi kuti paunenge wabhabhatidzwa muzita raJesu mwoyo wako wacheneswa pazvivi zvako.
I believe Peter said, repent first. Turn around, you missed the mark, go back.
Notenda Petro paakati, tendeukai kutanga, tendeukai, makatadza kusvika pamaifanira kusvika, dzokerai.
Repent and then show to the world that you've been baptized.
Tendeukai uye muratidze kunyika kuti makabhabhatidzwa.
I don't believe in being born again is the baptism of the Holy Ghost. It is not the baptism of the Holy Ghost, it's being reborn again.
Ndotenda izvi, handitendi kuti kuberekwa patswa ndiko kubhabhatidzwa nomweya mutsvene. Hakusi kubhabhatidzwa nomweya mutsvene, kuberekwa patswa.
We're reborn by the blood. Life cell comes from the blood.
Unoberekwa patswa neropa, chizenga cheropa chinobva. Ndinoreva chizenga choupenyu chinobva muropa.
You're baptized the Holy Ghost into the body, but you're born by the blood. Absolutely.
Unobhabhatidzwa nomweya mutsvene kuiswa mumutumbi asi unoberekwa neropa. Chokwadi.
You're born by the blood of your father.
Unoberekwa neropa rababa vako.
I'm born again by the blood of my father.
Ndakaberekwa patswa neropa rababa vangu.
By our Father Christ. Yes, sir.
We na nababa wedu Kristo, hongu changamiri.
But you see, we don't believe that stuff.
Asi munoona, hatitendi zvinhu izvi.
Because we baptize in the name of Jesus Christ don't make us Jesus only. Not at all. No, sir.
Nokuti tinobhabhatidza muzita raJesu Kristu hazvititi vanhu veJesus only. Kwete zvachose, kwete changamiri.
Yes, sir. Moses humbled himself in the presence when he heard the voice of God come forth like a...
Hongu changamiri, Moses akazvininipisa muupopa akanzwa inzwi raMwari richitaura.
Take off your shoes! Moses reached right down and jerked his shoes off. That's right.
Rikati, visa shangu dzako! Moses aka, visa shangu dzake, maona, ndizvozvo.
Paul, when that light smote him to the ground, he said, Saul, Saul, why persecutest thou me?
Pakarohwa nechiedza ichakawira pasi, akati, Saulo, Saulo, unonditambudzireiko?
He said, Lord, who are you? Right down to the ground.
Akati, Ishe, ndimaniko? Maona, akawira pasi.
Who is it that I'm Jesus? A pillar of fire.
Ndimaniko, akati ndini Jesu, shungwe yomoto iyo.
I'm Jesus, hard for you to kick against the priest.
Ndini Jesu, zvinokuremera kupfuura zvibaiso.
See, Lord, what must I do? He is ready.
Akati Ishe munoda kuti nditeiko, akanga gadzirira.
John the Baptist saw him coming, one of the greatest men Jesus said there never had been a man born of a woman as great as John.
Johanu mbabhatidzi akamuona achiuya, mumwe wavanhu vakuru, Jesu akati hapana munhu akaberekwa nomudzimai mukuru kuna Johani.
And when John saw him, he recognized him so little, he said, I'm not worthy to take his shoes off.
Zvino Johani paakamuona, akaziva kuti akanga ari muduku kwazvo, akati, wandisina kufanira kukotama kuti ndisunungure rukanda rweshangu dzake. Amen.
Always notice a big man humbles himself.
Nguva dzose cherechedzai munhu mukuru anozvininipisa.
The way up is down. Always.
Nzira yekukwira kudzika nguva dzose.
Make yourself little and God will bring you up.
Zviite munhu muduku uye Mwari anozvokusimudzira.
He that exalts himself shall be abased, but he that humbles himself shall be exalted.
Anani unozvikudza uchaninipiswa. Nani nani unoninipisa achakudzwa.
Oh my, I like that.
Oh, imiwe, ndinofarira izvi.
Make yourself little. Always be little. Don't be the big shot, be the little fellow.
Jide munhu muduku nguva dzose iva muduku, sava munhu mukuru iva munhu muduku. Maona?
God's the only one among us that's big anyhow. That's right.
Mwari ndiye oga mukuru pakati pedu ndizvozvo.
You always say, it's a holy church, the holy people.
Haudi kutaura uchiti, ichechi tsvene, vanhu vatsvene.
Oh no, it's the holy God. That's right. And an unholy church and unholy people. Right.
Oh, kwete. Ndimwari mutsvene ndizvozvo. Uye chechi isina utsvene na vanhu vasina utsvene ndizvozvo.
And you always say, it's a holy church. It's the holy God in the church.
Hakuna chinhu chakadaro chokuti chechi tsvene ndimwari mutsvene ari muchechi.
Not a holy people, it's the Holy Ghost in the people.
Havasi vanhu vatsvene, ndi mweya mutsvene uri muvanhu.
And you're talking to other people, you're talking to the Holy Ghost that's in the people. Amen.
Zvino hausi kutaura pamusoro pavanhu, uri kutaura pamusoro pamweya mutsvene uri muvanhu. Amen.
That's the right word. Amen. That struck home, I felt that one.
Amen. Ndiro shoko chairo. Amen. Zvapinda ndazvinzwa.
Yes, sir, he liked that. Amen. Glory. Yes, sir.
Hongu changamire, afarira izvi. Ndinozviziva. Mwari ngaarumbidzwe. Hongu changamire.
All right. Make yourself little.
Zvakanaka. Zviite munhu muduku.
He covered his face with two. Reverence. He humbled himself but covered his feet.
Yakafukidza chiso chayo namaviri kuremekedza. Yakazvininipisa nokufukidza tsoka dzayo.
Now, thirdly, with two he did fly.
Zvino chechitatu namaviri yakabhururuka.
He put himself in action. With two of them.
Yakatanga kuita basa. Nama papiro maviri.
He's reverent before God. He was humble before God.
Yakanga ichiremekedza Mwari. Yakanga yakazvininipisa pamberi paMwari.
Not only that, he just didn't sit there, but he put himself in action.
Kwete izvozvo chete haina kungogara chete asi yakatanga kuita basa.
Talk about the church. Amen.
Unotaura pamusoro pechechi. Amen.
Put yourself in action.
Yakatanga kuita basa.
Whatever he had, he's ready to go with it. Yes, sir.
Chose chayakanga inacho. Yakanga yakagadzirira kuenda nacho. Hongu changamire.
Only thing he could say was, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. But he put himself in action with that. That's right.
Chinhu choko chaikwanisa kutaura kuti, mchene, 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 iye ishe Jehovha Samasimba, yakatanga kuita basa. Ndizvozvo.
Amen. He got in action.
Yakatanga kuita basa.
That's what the church needs tonight, is first be reverent. Next thing, be humble. Then get yourself in action. Yes, sir.
Ndizvo zvinodiwa nechechi usiku huno. Chokutanga kuwana kuremekedza. Chinozotevera kuzvininipisa. Ipapo osvika pakuita basa. Hongu changamire.
He showed the prophet. When he showed the prophet how he represented his servants. How he was going to do.
Akaratidza muprofita. Pakaratidza muprofita kuti aigadzira varanda vake sei. Zvaakanga achazoita.
What did this guy do, this angel?
Chisikwa ichi chakaitei, ngirozi.
The prophet saw his voice shake the pillars in the temple.
Muprofita akanzwa inzwi rayo, zvichizvinungusa nheyo dzezvikumbaridzo zvomutembere, payakadanidzira ichiti,
holy, 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 Lord God Almighty, and the building shook.
Mutsvene, 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 iye Ishe Jehovha Samasimba, uye tembere yakazvinunguka.
And the horror again. Holy, 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 Lord God Almighty, and the building shook.
Uyene, yakadanidzira zvakare, mutsvene, 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 iye Ishe Jehovha Samasimba, uye tembere yakazvinunguka.
Isaiah said, woe is me.
Isaiah akati, ndine namo.
A prophet. A vindicated prophet. Born a prophet. The major prophet of the Bible.
Muprofita. Muprofita akasimbiswa. Akaberekwa ari muprofita. Muprofita mukuru womubhaibheri.
And he said, woe is me, for my eyes have seen the glory of God.
Zvino akati ndine namo, nokuti meso angu aona kubwinya kwaMwari.
Look at that prophet humbling himself.
Tarira muprofita uyu, akazvininipisa.
A prophet, the man that the word of God came to.
Muprofita, munhu anovimbwa neshoko raMwari.
But when he saw a vision in action, he said, woe is me. For I'm standing so close to see the Lord's presence.
Asi pakaona chiratidzo akati ndine namo, nokuti ndamira pedyo zvokuti ndiri kuona upo hwaShe.
Our modern American people can see it happen and walk away and laugh at it. Yeah. That's
right. Vanhu vedu vamazuva ano muAmerica vanokwanisa kuona izvi asi vofamba vachifuratira vachiseka. Ndizvozvo.
When he saw a vision,
be made manifest. Amen. A manifested vision.
Pakaona chiratidzo. Chichiratidzwa. Chiratidzo. Chairatidzwa.
Oh, God, have mercy on this sinful
world. Oh, Mari, vai, netsitse kunyika ino ine zvivi.
A manifested vision. He cried out.
Chiratidzo. Chiratidzwa. Akadanidzira.
Woe is me, for I'm a man of unclean lips, and I dwell among a people of unclean lips.
Ndinamo nokuti ndiri munhu wemiromo ine tsvina. Ndinogara pakati pavanhu vemiromo ine tsvina.
I'm all undone. There's nothing good about me.
Nokuti ndoparara. Hapana chinhu chakanaka mandiri.
Well, you say, bless God, I belong to the Presbyterian Methodist Baptist Pentecostal. I don't have to sit and listen to such stuff.
Zvinonga ti Mwari ngaarumbidzwe ndiri nhengo yePresbyterian Methodist Baptist Pentecostal andifanire kugara ndichiteerera kuzvinhu zvakadaro.
What a difference there is. What a difference.
Zvinopa mutsauko wei. Mutsauko wechii.
Remember this prophet called from his birth, vindicated, predestinated to his office.
Zvino munorangarira muprofita uyu. Akadanwa kubva pakuberekwa kwake, akasimbiswa, akatemerwa kunzvimbo iyi.
And seeking truth. And he'd been with the king. He saw the works of God be manifested.
Uye akanga achitsvaka chokwadi. Zvino akanga ana mambo akaona mabasa aMwari achiratidzwa.
But when an open vision comes, instead of exalting him, he said, woe is me.
Asi pakaona chiratidzo chakazaruka pano kuti murumbidze akati ndine nhamo.
I'm all undone. I'm being poor now. For my eyes have seen the glory of God.
Ndoparara nokuti ndoparara zvino nokuti maziso angu aona kubwinya kwaMwari.
And we can see the glory of God and we'll go around and say a bunch of holy rollers. People's crazy.
Zvino tinoona kubwinya kwaMwari uye tinoenda tondoti boka ravatsvene vasingazvibati zvakanaka vanhu vanopenga.
No wonder we don't get nowhere.
Ndichikonzero pasina kwatinosvika.
Remember I told you when I come down here say something that'll help people.
Rangarirai, ndakakuudzai kuti kana ndichiuya kuno kuti ndizotaura chinhu kuti vanhu vabatsirwe.
Yes, we must reverence that.
Ongo tinofanira kuvano kuremekedza kwazviri.
We must give it just every bit of respect that we can.
Tinofanira kuzviremekedza nokuremekedza kose kwatinokwanisa.
We see an open vision from God speak forth and know it's the truth.
Kana taona chiratidzo chaMwari chakazaruka chitaura uye tichiziva kuti ichokwadi.
Woe is me, said Isaiah. I'm in a building here tonight or today or whenever it was and I see the glory of God.
Ndine nhamo, Isaiah akadaro. Ndiri mumba muno usiku huno kana nhasi kana yanga varini uye ndinoona kubwinya kwaMwari.
I see an angel speak and I see something move.
Ndinoona ngirozi ichitaura uye ndinoona chimwe chinhu chichiitika.
And I look up there and I see God manifested right here.
Zvino ndikatarira pamusoro apo ndinoona Mwari achiratidzwa pano.
Woe is me because I'm a man of unclean lips. And I dwell among unclean people.
Ndinamo nokuti ndiri munhu wemiromo ine tsvina uye ndinogara pakati pavanhu vakasviba.
Watch what happened. Oh, what did he do?
Tarira uone zvakaitika. Oh, akaitei.
He showed the Isaiah, the prophet, that man shall be honorable, shall be reverent in his presence.
Akaratidza muprofita Isaiah kuti munhu anofanira kuva, anokudza, anofanira kuremekedza mupo wake.
Reverent, humble, and then get in action. That's right. Strike in action.
Kuremekedza, nokuzvininipisa, zvinozoita basa, ndizvo, ozopinda mubasa.
Like the woman at the well. When she saw something happen.
Sezvakaita mudzimai wapatsime pakaona chimwe chinhu chichiitika.
Brother, she had two wings. She got away with them right quick.
Hama akavana mapapiro maviri akakurumidza kuashandisa.
She came out there to Jacob's well to get some of that contaminated water that is arguing about.
Akauya ipapo patsime raJakobho kuzochera mvura yakanga yakasviba yavakanga vachikakavara pamusoro payo.
But when she got a drink out of that fountain of life, she went in action right quick.
Asi paakazonwa kubva panotangira upenyu akaenda kundoshanda nokurumidza.
She didn't say, sir, please tell me where you got your education.
Hana kutangamire, ndapota ndiudzei kuti makawane pidzidzo yenyu.
Where did you get this stuff at? How'd you learn it?
Makawane pi izvi, makazvidzidza sei?
How'd you know what I had five husbands?
Kana kuti maziva sei kuti ndaiva navarume vashanu?
How'd you know what was wrong with me?
Maziva sei zvakakanganisika neni?
How'd you know I was a woman of Samaria?
Maziva sei kuti ndiri mukadzi weSamaria?
How'd you know these things? She never questioned.
Maziva sei zvinhu izvi? Haana kuita mibvunzo.
She said, sir, I perceive that you are a prophet. We know when Messiah comes, he'll tell us these things. Oh my.
Akati changamire. Tinoona kuti muri mprofita. Tinoziva kuti kana Mesias auya, achatiudza zvinhu izvi. Oh, ini zvangu.
She recognized it by the scripture. And she said,
Akazviziva namagwaro. Zvino ipapo akati,
I know when the Messiah cometh, he'll tell us these things.
Ndinoziva kuti kana Mesias akauya, achatiudza zvinhu izvi.
He said, I am he.
Akati, ndini iye.
She went in action.
Akatanga kuita basa.
Right down into the city she went as hard as she could go.
Akaenda muguta achimhanya kwazvo.
Said, come see a man who told me the things that I've done. Isn't this the very Messiah?
Akati uya muone munhu wandiudza zvose zvandakaita. Koya asiye Mesias here?
When she saw truth, she didn't try to pack the ball.
Pakaona chokwadi haana kurega kutakura bhora.
But she was sure giving some a lot of respect.
Yeah, asi akanga achiripa kumwe kuremekedzwa kwakanyanya.
And she was sure getting a lot of support.
Zvino akanga achiripa kutsigirwa kwakanyanya.
So she went down and said, you come see.
Nokuti akaenda muguta achitaura kuti imi uyai muone.
You don't believe it, come go with me.
Kana musingazvitendi uyai tiende neni.
Hey!
Mwari ngaarumbidzwe.
I feel like a holy roller tonight. Yes, sir.
Ndikunzwa kunge mutsvene asingazvibati usiku huno. Haungitangamiri.
Ah, if that's why you feel being a holy roller, let me be one.
Ini zvangu kana zvirizvo zvamunoti mutsvene asingazvibati zvakanaka regai ndive mumwe wavo.
Yes, sir. I know he's right.
Haungitangamiri. Ndinoziva kuti akanaka.
Hey, but I know he's here.
Ndinoziva kuti ari pano.
I know that same Messiah. I know that same God. That same Christ is right here in this little hot building tonight.
Ndinoziva Mesias uyu. Ndinoziva Mwari uyu. Kristo iyeye ari muno mumba duku ino. Muri kupisa usiku uno.
I prove it to you.
Amen.
Ndinokwanisa kuzvisimbisa kwamuri. Amen.
Look at that angel of the Lord standing around a corner right over a man sitting over here.
Tarira ngirozi yashe iri pamurume uyu agere apo.
His name is a reverend. Mr. Whip.
Zita rake ndireverend. Vawit.
He's from up in Virginia. Right.
Vanobva kumusoro ku Virginia. Ndizvozvo.
Suffering with a nervous breakdown.
Vari kutambudzika nokuvhunduka-vhunduka.
If you believe with all your heart, you can go home and be made well.
Kana muchitenda nomwoyo wenyu wose, munokwanisa kudzokera kumba mopotswa.
Do you believe it, sir? All right, go home, get well, your nervous breakdown's finished.
Munochitenda here, changamire. Zvakanaka, endai kumba uye mupotswe kuvhunduka-vhunduka kwenyu kwapera.
There's a guy sitting right there. His name's Morai. He comes from Illinois. He's got rectal trouble.
Agera apo zita ravo ndi Moya vanobva kuIllinois vanedambudziko rerectal.
If you believe that, sir, do you believe it?
Kana muchizvitenda changamire, munozvitenda here?
I'm a stranger to you. Do you believe that? She'll leave you.
Hallelujah!
Amunizivi, munozvitenda here? Ndichakusiyai. Hallelujah!
When the coal of fire had touched the prophet.
When the coal of fire had touched the prophet.
Making him as pure could be.
Making him as pure could be.
When the voice of God said, who'll go for us?
When the voice of God said, who'll go for us?
Then he answered, here am I, send me.
Then he answered, here am I, send me.
No matter what the persecution is, no matter what the cross is, send me, Lord, here am I.
Hazina mhosva kuti unotambudzwa zvakadii, hazina mhosva kuti muchinzikwa wakadii, nditumei Ishe ndiripano.
No matter how many turns you down, how many this, that, or the send me.
Hazina mhosva kuti vangani vanoramba, kana kuti zvingani izvo kana zvimwe, nditumei.
He's that same Messiah.
Ndiye Mesias mumwe chete.
He's right here now. I see him again. Amen.
Hari pano iko zvino, ndiri kumuona zvakare. Amen.
What is it? That woman went in action.
Chichocho, mudzimai akaenda kundoita basa.
She got them wings and began to fly. She got in action right quick.
Akawana mapapiro akatanga kubhururuka, akatanga kuita basa nokurumidza.
When the apostle Peter, when he took God at his word one day out on a sea.
Mapostolo Petro pakatora Mwari pashoko rake rimwe zuva ari pagungwa.
He fished all night and hadn't taken nothing.
Akanga araura usiku hose uye akanga asina kubata chinhu.
And Jesus came to him and said, cast your net on the other side of the boat.
Zvino Jesu akauya kwaari akati, kandai rutava rwenyu kune rimwe divi rechikepe.
He said, Lord, I'm a fisherman. I know when they bite and when they don't.
Akati, Ishe ndiri muraure, ndinoziva padzinodyira napadzisingadyiri.
I know where they are and where they're not.
Ndinoziva padziri napadzisiri.
But I fished all night and hadn't even taken a minnow.
Asi ndaraura usiku hose andina kana kumbobata hove duku.
Now if you say cast oil, I know there's no fish there, but at your word, Lord, I'm going to lay down the net.
Zvino kana mukati kandai uko, ndinoziva kuti hapana hove ipapa asi pashoko renyu Ishe ndichakanda rutava.
What did he do? He went in action. Amen.
Akaitei akatanga kuita basa. Amen.
There's a pool full of water. If you've never been baptized in Jesus' name, it's time to get in action.
Kana dziva rakazara nemvura kana usina kumbobhabhatidzwa muzita raJesu, yava nguva yekuti uite chimwe chinhu.
If you're just a church member and don't know God by the baptism of the Holy Ghost, it's time to get in action.
Kana uchingova nhengo yechechi usingazivi Mwari nenzira yekubhabhatidzwa neMweya Mutsvene, yava nguva yekuti uite chimwe chinhu.
Right. Cover your face. Reverence.
Ndizvo here. Putira chiso chako nokuremekedza.
Cover your feet in humility and bow your knees and go in action.
Putira makumbo ako nounyoro, gwadame namabvi ako, wotanga kuita basa.
You don't know God, get in action.
Kana usingazivi Mwari, tanga kuita basa.
When the blind man who couldn't see.
Bofu rakanga risingakwanisi kuona.
When Jesus spoke to him and spit on some mud and put it in his eyes and got him to heal.
Jesu pakataura naye akafira pamadhaka akaisa pamaziso ake. Akaita kuti apodzwe akampodza.
When he did, he went action.
Pakadaro akatanga kuita basa.
He spread his fame. He didn't try to pack the ball.
Akaparidza mbiri yake haana kuda kuedza kugara nazvo.
But brother, he spread his fame throughout all the regions around about.
Asi hama akaparadzira mbiri yake kose kose kunzvimbo dzakapoteredza.
What did he do? He got an action.
Akaita yakapinda mukuita basa.
One time a blind man was healed and said, that man's a sinner. You don't even know him.
Mumwe murume bofu akapodzwa akati, munhu uyu mutadzi, haudombomuzivi.
He said, whether he's a sinner or not, I don't know.
Akati kana ari mutadzi kana asiri, handizvizivi.
But this one thing I do know, one is once blind, I can now see.
Asi chinhu ichi, ndicho chandinoziva kuti ndakanga ndiri bofu, asi zvino ndava kuona.
What do you do? He got an action.
Akaita yakapinda mukuita basa.
That's what the church needs. Get in action.
Ndizvo zvinoda church, kupinda mukuita basa.
We got too much farm. We got too much world dignity. We need to get in action. Amen.
Nechimiro chakanyanya. Tinokudzikama kwenyika. Tinofanira kupinda mukuita basa. Amen.
He spread his fame abroad everywhere.
Akaparadzira mbiri yake kose kose.
The people at Pentecost, they didn't know very much. They couldn't sign their own name, some of them.
Vanhu vava Pentecost vakanga vasingazivi zvakawanda. Vanga vasingakwanisi kunyora mazita avo vamwe vavo.
They're scared. Got the upper room.
Vaitya vakaenda mumba yapamusoro.
But one day, what they do? They went up there in obedience to his word. They took his word.
Asi rimwe zuva vakaitei? Vakaenda mukuteerera shoko rake, vakatora shoko rake.
Oh, the people today would just take his word. Then they'll get action.
Odai vanhasi vakangotora shoko rake, zvino vanozopinda mukuita basa.
Tarry in the city of Jerusalem, Luke 24:49.
Asi imi garai muguta reJerusarema, Luka 24:49.
You shall receive the Holy Ghost after this, the promise. After this, the Holy Ghost come upon you, then you'll be witness to me, Acts 1:8.
Asi muchagamuchira Mweya Mutsvene. Kana vimbiso, kana Mweya Mutsvene wauya pamusoro penyu, zvino muchava zvapupu zvangu, mabasa 1:8.
Luke 24:49 said, behold, I send the promise of the Father upon you, but wait up at the city of Jerusalem until you're endued with power from on high.
Luka 24:49, tarirai, notumira pamusoro penyu chipikirwa chababa vangu, asi imi garai muguta reJerusarema kusvikira mafukidzwa nesimba rinobva kumusoro.
How long? 1 hour, 2 hours, 10 days, 4 months, 6 months? Does it make any difference? Until.
Kusvikarini, awa imwe, maawa maviri, mazuva gumi, mwedzi mina, mwedzi mitanhatu, hazvina mutsauko, kusvikira.
How long is that? Just until.
Kusvikira rini, kusvikira.
When you ask God for anything, stay right there until. Hey.
Kana wakumbira Mwari chinhu, gara ipapo kusvikira. Amen.
Stay until what so it happens.
Gara kusvikira, kusvikira rini, kusvikira zvaitika.
Wait a minute. Leave it. Hold on to it. Go in action.
Zvikumbire, zvitende. Batirira pazviri, pinda mukuita basa.
Testify about it.
Pupura pamusoro pazvo.
Testify, don't be afraid. Get in action.
Pupura, usatya, pinda mubasa.
They were in the upper room what? Praising and blessing God. What for? The promise. They know it had to come.
Vakanga vari mumba yapamusoro vachiitei, vachirumbidza nokutenda Mwari, vachizviitirei nokuda kwevimbiso vaiziva yaifanira kuti iitike.
They are. Get in action.
Mazuva anaka, tangai kuita basa.
Praising God till the promise is fulfilled. You got the promise.
Tanga kurumbidza Mwari kusvikira vimbiso yazadziswa. Mune vimbiso.
If you believe God heals, stay in action.
Kana uchitenda kuti mwana anopodza ramba uchishanda.
If you believe he's going to call you out now and you're holding on to him, stay in action.
Kana uchitenda kuti achakudana iko zvino uye iwe wakabatirira kwaari ramba uchishanda.
Stay in action. You got two wings, so use them. Stay in action.
Amen. Ramba uchishanda. Una mapapiro maviri nokudara ashandise. Ramba uchishanda.
Wave them back and forth. Lord, I believe. Lord, I believe.
Mafambise, fambise. Ishe ndinotenda. Ishe ndinotenda.
You can't tell her, holy, 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 yes, say, Lord, I believe.
Aung. Kodani ziri mchene, mchene, mchene. Unofanira kuti ishe ndinotenda.
Stay in action. Amen.
Ramba uchishanda. Amen.
They stayed in action until there came a sound from heaven like a rushing mighty wind.
Vakaramba vachishanda kusvikira kwauya kutinhira kwaibva kudenga sokwe mhepo.
Then there really was an action. Then there went an action.
Zvino pakazovano kushanda chaiko. Vakapinda mukushanda.
Brother, sister, what we've seen happen in this last days ought to put us in action.
Hama hazanzi, zvatakaona zvichiitika mazuva ano kupedzisira zvinofanira kuita kuti pinde mukushanda.
Amen. We should be in action. That's exactly right.
Amen. Tinofanira kunge tichishanda ndizvo chaizvo.
We sat around as if it was something that, well, people sat around, Pentecostal people.
Tinogara tofunga kuti chimwewo chinhu iko zvino vanhu vanogara vanhu vechipentecost.
The Lord will perform something and say, that's pretty good.
Ishanoita chinhu ivo vanoti, zvakanaka kwazvo.
Oh, my. Don't look very much like a seraphim that lives close to God.
Oh, ini zvangu. Havaratidzikise seraphim rinogara pedyo naMwari.
Right, a messenger. That's even closer to God. You become his child on beyond the brazen altar.
Ndizvo mutumwa atova pedyo naMwari unova mwana wake uri mberi kupfuura aritari yendarira.
The seraphim's at the brazen altar. But you as a son or daughter go right into the presence of God.
Maseraphim mari pa aritari yendarira. Asi iwe semwana komana kana mwanasikana waMwari unonanga mupo kwaMwari.
You don't have to go through any priest and all these things. He is your priest.
Haufaniri kuenda nokumaprista nezvimwe zvose izvi. Iye ndiye muprista wako.
Right there in his presence are sons and daughters.
Pakarepo mupo hwake muri vanakomana navanasikana.
Brother, I believe we got more than two wings.
Hama, ndinotenda kuti tine zvinodarika mapapiro.
Amen, we got the Holy Ghost. That's right.
Amen, tino mweya mutsvene, ndizvozvo.
But we ought to be in action with reverence and humility.
Asi tinofanira kushanda nokuremekedza nounyoro.
Not in action to try to push something on somebody.
Kwete kushanda kuti tiise chimwe chinhu pano mumwe munhu.
But with such reverence and humility that we could go in action and say,
asino kuremekedza nounyoro, tinofanira kushanda totaura kuti,
woe is us, we have seen the presence of the Almighty. We've seen visions happen, just what he said.
Tine namo, taona upo, wasamasimba, takaona zviratidzo, zviratidzwa sezvaakataura.
The works that I do, shall you do also. More than this shall you, for I go to my Father.
Mabasa andinoita nemi mchaitawo. Muchaita akawanda kudarika awa nokuti ndinoenda kuna baba vangu.
We see more happen as ever wrote in, well, we see more happen in one meeting with them things that wrote in the Bible.
Takaona zvakawanda zvichiitika kudarika zvakanyorwa mu. Zvino takaona zvakawanda zvichiitika mumusangano mumwe chete kudarika zvinhu zvakanyorwa muBhaibheri. Ndizvozvo.
More in one meeting that was wrote in the 33 and a half years of his life. That's right.
Zvakawanda mumusangano mumwe chete kudarika zvakanyorwa mumakore makumi matatu namatatu nehafu. Mupenyu wake.
Think of it. We've seen it with our eyes. We've seen it happen.
Ndizvozvo funga pamusoro pazvo. Tinozviona namaziso edu. Tinozviona zvichiitika.
We've seen it foretold come to pass. Watch it.
Tinozviona zvichifanotaurwa zvoitika. Zvitarise.
Lame, blind, halt, withered. Things foretold happens exactly on the dot. Never fails.
Vakaremara mapofu. Vanokamina. Vakaoma mitezo. Zvinhu zvaifanotaurwa zvichiitika. Hazvina kumbokundika.
Brother, that ought to put us in action. With humility and reverence.
Zvinofanira kuita kuti tishande nounyoro nokuremekedza.
From plumb back yonder in the Bible times when the pillar of fire hung over Israel.
Kubva munguva dzekare dzomubhaibheri shongwe yomoto payakanga iri pamusoro peIsrael.
And it was made flesh and dwell among us. I come from God and return to God.
Zvino yakazoitwa nyama ikagara pakati pedu. Ndakabva kuna Mwari ndinodzokera kuna Mwari.
St. Paul saw it and fell on his face. A great teacher like Paul taught under Gamaliel.
Paulo akaiona akawira pasi nechiso mudzidzisi mukuru akaita saPauro akadzidziswa naGamarieri.
Watered in the dust and cried, Lord, Lord, who are you? I'm ready to go.
Akaomburuka muguruva akachema, Ishe, Ishe, ndimi ani? Ndagadzirira kuenda.
A great man what he was, a scholar, and he humbled himself because he saw the pillar of fire.
Munhu mukuru sezvo akanga ari mudzidzi saka zvininipisa nokuti aka uona shongwe moto.
Not only do we see it with our eyes moving among us, but we even got it in scientific. Now we're put us in action.
Zina atingo iwoni na maziso edu chete, ichifamba pakati pedu asi, takato iwona kubudikidza neze science. Izvi zvinofanira kutipinza mukushanda.
We see it do the same things it did back there, it does it yesterday. The promise of the Father.
Tineona ichiita zvinhu zvimwe chete zvayakaita kumashure, inozviita nhasi vimbiso yababa.
Ah, what is it? It comes to vindicate the word, to prove the word is so.
Ini zvangu chii ichocho? Yakauya kuzosimbisa shoko, kuzosimbisa kuti shoko nderechokwadi.
Now we're to put the church in action, don't you think so?
Zvinofanira kuita kuti church ishande, hamufungi kudaro.
With two, he covered his face in reverence.
Namaviri yakafukidza chiso chayo, mukuremekedza.
Two, he covered his feet, humility.
Namaviri yakaputira tsoka dzayo, kuzvininipisa.
And with two, he went to work.
Uye namaviri yakashanda.
Away he went, put him in action.
Pakarepo yakaenda, ichashandisa.
Now we ought to be in action in respect to the word. We ought to be telling people.
Zvino tinofanira kunge tichishanda chiremekedza shoko. Tinofanira kunge tichiunza vanhu.
Signs of his coming appearing everywhere. We see it push out in the world.
Zviratidzo zvokuya kwake zvionekwa kwose kwose. Tinozviona zviratidzwa mushoko.
We hear the Holy Spirit come tell us certain things is fixing to happen.
Tinonzwa Mweya Mutsvene uchiuya uchitiudza zvinhu zvava kuda kuzoitika.
No more than 20 years ago, right in this same building, it told of President Kennedy coming in.
Makore asingapfuuri makumi maviri apfuura muno muimba muno wakataura zvokuuya kwomukuru wenyika Kennedy.
It told exactly what would take place, that the women and so forth would put this fellow in, and exactly what he would be.
Wakataura chaizo zvaizoitika kuti madzimai navamwe vaizoisa munhu uyu, uye chaizo zvaizoitika.
And we noted all along and told just exactly what would happen, and here it is today.
Zvino taizviziva nguva yose uye zvaizoitika takazvitaura zvino hezvi zviri pano nhasi.
And here's that conference coming up, the Federation of Church and all coming together.
Uye hono musangano uya. Mumbatanzwa wamachechi navose vari kuungana pamwe chete.
Why don't you put us in action? Yeah. Right.
Ko zvinodini kutiita kuti tishande? Ndizvo.
Word by word, as he spoke, has been fulfilled right by us. It should put us in action.
Shoko pamusoro peshoko, sezvaakataura, rakazadziswa nesu. Zvinofanira kutiita kuti tishande.
Like the prophet, we have seen the outcoming or the oncoming of the going away.
So muprofita takaona mazadzisirwe azvo kuti zvichaitika kana tava kuenda.
The denial, exaltations of the denominations lose their places.
Kurambidzwa, kusimudzirwa kwamadenomination, kurasikirwa nenzvimbo dzavo.
Like Isaiah stood there. He was a denominational man to start with.
Sa Isaya akamira ipapo, aiva munhu wamadenomination paakatanga.
He leaned upon the king because he was a good man.
Akazemberana namambo nokuti akanga ari munhu akanaka.
But you see what self-exaltation did to him. It took him off forever.
Asi akaona kuti kuzvitutumadza kwakaitei kwaari zvakamubvisa zvachose.
And we see what self-exaltation of denomination has done to the church.
Zvino takaona kuti kuzvitutumadza kwamadenomination kwakaitei kuchechi.
It took the so-called denominational church out of the ring forever.
Kwakatora chechi yamadenomination kukaibudisa kunze zvachose.
Tell me when one ever rose up after it fell.
Ndiudze kuti ndeipi yakazomuka mushure mekunge yawa.
Where's it at?
Chii chocho?
Look back through the histories and see any church that ever fell.
Tarira kumashure munhorondo uone church yakambowa.
As soon as it organized, it fell and it never did come back again.
Pangoita sangano yakawa haina kuzokwanisa kuzodzoka zvakare.
Uzziah never did return to the temple again.
Uzziah haana kuzokwanisa kudzoka zvakare kutembere.
He was a leper the rest of his days and was buried a leper. Amen. Yes, sir.
Akanga ava namapere mbudzi mazuva ake ose uye akazovigwa achine mapere mbudzi ongochangamire.
Now, the prophet saw what that did. He saw that what that exaltation did.
Zvino muprofita akaona zvakaita, akaona kuti kuzvisumudzira kwakaitei.
Wow, we are, nobody can come into our denominations unless it takes a test before the psychiatrist to see if his IQ is right or not.
Ko tiri kana kusvikira vose hapana munhu anokwanisa kupinda mudenomination redu kunze kwokunge apiwa mubvunzo navaongorori vepfungwa kuti aonekwe kuti akangwara zvakadini.
He has to have a DDD PhD before he can even come to talk to us.
Anofanira kuva neDDD PhD asati auya kuzotaura nesu.
Our boards will not have him if he doesn't. Oh my.
Mapoka eda hakwanisi kushanda naye kana asina izvozvi. Oh, imiwe.
The best crowd in the country comes. Look at the cars that sit around our places.
Wakanakisa, bukanakanakisa ravanu, varimunyi garino yaku, tarisa kumotokari zino yaku zomira, panzimbo pedu.
There are Cadillacs and Rickenbackers and so on.
Makadillac na Rickenbacker ni zakadaro.
We seen that thing die. We see it dead.
Takaona zuno izi zichifa, takazuona zafa.
And the whole thing has become full of imputed many sores.
Yes.
Putified sores, rather, as the Bible calls it.
Uye zvinhu zvose zvizere, zvakapomerwa, zvine maronda, zvakaora, ndingadaro zvinotaurwa nebhaibheri.
It's all sores altogether. It stinks.
Yes.
Right. Spiritually speaking, I'm saying. Mm-hmm.
Zvose zvine maronda, zvinonhuwa, ndizvozvo. Ndikutaura izvi pamweya maona.
We see them lose their hold on a grip on the Word of God and exalt creeds.
Tiri kuvaona vachirega kubatirira pashoko raMwari uye vachisimudzira dzidziso dzavanhu.
What did we see it do? Struck with leprosy, unbelief. My oh my.
Tinozoona vachiitei? Vanozorohwa namaperembudzi kusatenda. Ha. Zvangu ini zvangu.
Like Uzziah tried to take the place of his anointed office after he'd done been struck and he found he failed it.
Sauzia akaedza kutora nzvimbo yomunhu akazodzwa ofisi yakazodzwa mushure mokunge arohwa uye akazoona kuti akundika.
And we've seen these churches try to take the place of the anointed office to preach the word of God and become bumfuzzled with it.
Zvino tikaona machechi achiedza kutora nzvimbo yakazodzwa ofisi yokuparidza shoko raMwari uye vakazokanganiswa nazvo.
They don't know what to do. Put the word out before them, they don't know what to do.
Hachazizo kita. Isashoko pamberi pawa, hachazizo kita.
So, we believe that was for another day.
Zionzisatisi, tunotenda kuti izi, zvakanga zviri zverimwe zuva.
What is it they're confused?
Chichocho, hawasi kuziva zvavari.
How can you hold the office of God's anointed and deny his anointed a word which is himself? The word born.
Vangabata sei hofisi yomuzodziwa waMwari voramba shoko rake, rakazodzwa rinova iye muchimiro cheshoko.
How can you deny the word is right and then still say that you're anointed with the Spirit?
Ungaramba sei kuti shoko nderezvokwadi asi woramba uchitaura kuti wakazodzwa noMweya.
The only thing that will manifest the word of God is the Holy Ghost itself.
Chinhu bedzi chinoratidza shoko raMwari, Mweya Mutsvene womene.
When he, the Holy Ghost, will come, he'll take these things of mine and show them.
Amen. Amen.
Right.
Kana iye Mweya Mutsvene auya achatora zvinhu izvi zviri zvangu ugozviratidza kwamuri. Ndizvozvo.
How can you take the place of anointed office and belong to a creed or denomination?
Ungatora sei nzvimbo yehofisi yakazodzwa uye iwo tenda dzidziso dzavanhu dzamadenomination.
They're dead!
Vakafa?
Yes.
The thing to do is fall down and cry out, Lord God, I'm a man of unclean lips. Yes, sir.
Zvinhu chokuita kuwira pasi wochema, Ishe Mwari ndiri munhu ane miromo ine tsvina ongochangamiri.
Then denominations try to take the place of the Holy Church.
Madenomination awa anoedza kutora nzvimbo yechechi tsvene.
We believe in God the Father, Almighty, Creator of heavens and earth, and Jesus Christ, His Son.
Notenda muna Mwari Baba Samasimba, Musiki wamatenga nenyika, na Jesu Kristo mwanakomana wake.
We believe in the Holy Roman Catholic Church and all these different things. We believe in the communion of saints.
Notenda muchechi tsvene, Roman Catholic, nezvimwe zvinhu zvose izvi. Tinotenda mukuyanana navatsvene.
I believe in the communion of Christ.
Amen.
Yes, sir.
Tinotenda mukuyanana Kristo, ongochangamire.
I believe saints are in glory, sure. But I believe we have one mediator between God and man.
Amen.
Yes, sir.
Notenda kuti vatsvene vari mukubwinya chokwadi uye tinotenda kuti pane murevereri mumwe chete pakati paMwari navanhu ongochangamire.
Poke that stuff. Here the Bible contradicts that.
Tora zvinhu izvi pano Bhaibheri haripesanisi izvi.
They say, well, that's the Bible. That's God.
Vanoti zvino iBhaibheri ndiMwari.
The Word was God.
Amen.
And the Word was made flesh and dwelt among us.
Shoko rakanga riri mwari uye shoko rakazova nyama rikagara pakati pedu.
Now the words in our flesh make itself manifested, anointed by the Holy Ghost.
Zvino shoko rava nyama matiri richizviratidza rakazodzwa noMweya Mutsvene.
Time to go in action. Brian.
Inguva yekuti tipinde mukushanda. Ndizvozvo.
The effects of the vision upon the prophet. Oh my. Caused him to confess that he was a sinner. Anointed prophet.
Zvakaitika kumuprofita paakaona chiratidzo. Oh, ini zvangu. Zvakakonzera kuti areurure kuti mutadze muprofita akazodzwa.
He said, I'm a man of unclean lips. I'm wrong. I've done wrong. I'm unclean myself.
Aka ndiri munhu ane miromo ine tsvina. Ndatadza. Ndakatadza. Ini pachangu handina kuchena.
He's a sinner. He confessed his sin.
Aiwa mutadzi akareurura zvizvake.
Yes, sir. Caused a prophet of God to confess that he was a sinner. That's what the vision done.
Hongu changamire. Shaka konzira mprofita wa mwari kutare urure kuti mutadzi. Ndizo shakaitwa nechiratidzo.
Some DDD PhD will laugh at it. Supposed to be some hierarchy of some church.
Mwemunane DDD PhD anozviseka achifanira kunga ari mukuru weimwe church.
You hear what the cardinal said in that newscast today?
Makanzwa ari kuti cardinal akataura kuti chii? Munau nasi?
He said there is some that teaches that the return of the Lord is coming soon. He says, of course, we'll have to get rid of that bunch.
Adala kuti pana wamwe vari kudzidzisa kuti kudzoka kwashe kwa pedyo. Adala kuti asi zvakadaro tinofanira kubvisa boka iri.
We want a unionized world religion. Yes, exactly.
Tinoda kubatanidza zvinamato zvose zvapasi pose. Ndizvo chaizvo.
You people, don't you fall asleep now. The thing's closer than you think.
Imi vanhu musakotsira zvino. Zvino izvi zvapadyo kudarika zvatinofunga.
This fellow's just about that one that doesn't know Joseph, you know.
Oyo, akafanana nouya akanga asingazivi Joseph, munoziva.
What's come in just as tricky as it can be.
Tarai, zvakaya zvine mano mano.
You got the whole right here, that last place where they'd form an image to it, but come taking the Confederation of Church and make it speak just the same as the beast did.
Vachasvika pano. Pakupedzisira pavachaita mufananidzo nokuita mubatanidzwa wamachurch uye vachaita kuti utaure zvimwe chete zvaitaurwa nechikara.
Give it power to persecute all the godly people.
Nokupa simba rokuti utambudze vanhu vane umari.
And will change the times and laws of God. This is exactly what it says.
Uye uchashandura nguva nemirayiro yaMwari chaizvo chaizvo zvakataurwa.
We get to that later, it's too late tonight, but we you know it anyhow.
Tichasvika pazviri panguva iri kuteera usiku.
Yes, sir. It caused him to confess himself to be a sinner.
Zvakamukonzera kuti areurure kuti mutadzi.
Well, if it be a so-called today, they'd say, well, I'm Dr. So-and-so.
Say, kwaiva kuri kudana kwanasi, vaiti ndine chiremba nhingi.
I heard a bishop say, when I get up to heaven, you know what I'm going to do?
Ndakanzwa bishop achiti, kandasvika kudenga munoziva here zvatichaita?
Said, I'm going to... To Jesus and say, you know who I am? I'm Bishop So-and-so.
Akati, ndichaenda kuna Jesu ndonoti. Munoziva here kuti ndinani? Ndine Bishop Ningi.
He said, yes, I've heard my mother speak of you.
Iye oti, hongu, ndakanzwa mai vangu vachitaura pamusoro penyu.
Said, people that believe the Bible is like wading through muddy water. You don't know where you're going.
Akati, vanhu vanotenda Bible, vakafanana na vanhu, vari kufamba madhaka, havazivi kwavari kuenda.
You think that he is my guide? I'm preaching that tomorrow night. That's right.
Amufunga kudaro here, ndiye mutungamiri wangu. Ndichaparidza izvi mangwana usiku, hongu changamire.
He'll guide you through all the muddy waters, yeah. All the dangerous shoals, all the high places and low places.
Achakutungamirira madhaka ose, maunofanira kupinda namo. Nomunzvimbo dzose dzine njodzi dzakadzika, nenzvimbo dzose dzakakwirira nedzakaderera.
Wherever it is, he will guide me over this river. Amen.
Kana kunga wakupi achanditungamirira kuyambuka rwizi rworufu. Amen.
Oh yes sir, he'll guide when death comes, I'll fear no evil for thou art with me.
Oh hongu changamire. Anonditungamirira kana rufu rwauya handityi zvinhu zvakaipa nokuti imi muneni.
Here I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil thou art there.
Hongu zvokwazvo kunyange ndikafamba mupata womvuri worufu handingotongotyi chakaipa nokuti imi muneni.
If I make my bed in hell, David said, there he is.
Kana ndikazviwarira nhoo mugehena, David akadaro. Harira muripo.
Yeah. Oh, if I take the wings of the morning, fly away, there he is.
Oh, kana ndikabhuruka, namapapira mangwana ndikaenda, iye anenge aripo.
He's always before me, so I'll not be moved.
Hari pamberi pangu dzose nokudaro, handingatongozvinungutswi.
Oh, my, take them wings and go in action now. Yes, sir.
Man, oh, ini zvangu, tora mapapira utange kubhuruka iko zvino. Hongu changamire.
This prophet went in action right quick, too. He went to his knees.
Profita uya katanga kushanda nokurumidza akaenda kundogwadama.
And he said, I'm a man of unclean lips.
Uya akati ndiri munhu wemiromo inechina.
Then as soon as he confessed, then come the cleansing.
Zvino pakarepo pakareurura, pakabva pauya kucheneswa.
You gotta confess first.
Unofanira kutanga kureurura.
I want you to notice, when this prophet, think of it, not...
Ndinoda kuti mucherechedze muprofita uyu pa, funga pamusoro pazvo, mu... Kwete.
A man that stood with the federal government. A vindicated prophet. And as soon as he saw that first vision.
Munhu akanga akamira nehurumende, muprofita akasimbiswa, uye paakangoona chiratidzo chokutanga.
He never saw visions before. He had otherwise.
Akanga asati aona zviratidzo kumashure. Akanga asina.
Felt the leading of God and went according to the word, but this time was an open vision.
Ainzwa kutungamirirwa naMwari uye zvichienderana neshoko asi panguva ino chakanga chiri chiratidzo chakajeka.
He screamed, I'm a man of unclean lips, all these people are unclean.
Zvino akadanzira ndiri munhu wemiromo ine tsvina, uye ini navanhu vose ava vane tsvina.
Woe is me, because I see the glory of God made manifest.
Ndine nhamo nokuti ndiri kuona kubwinya kwaMwari kuchiratidzwa.
And we just look at it, we ought to be flying away.
Zvino tinongotarisa, tinofanira kunge tichibhururuka kwose kwose. Maona, maona.
I'm a man of unclean lips.
Ndi munhu womuromo ine tsvina.
He went down at the altar. He said, I'm a man of unclean lips, Lord. What can I do? What can I do? For I have seen you manifested right here.
Akaenda kualtari uye akati, ndiri munhu wemiromo ine tsvina, Ishe. Ndingaitei, ndingaitei. Nokuti ndaona imi muchiratidzwa pano.
I see an angel shake the thing. I see him speak and something move back down.
Ndinoona ngirozi ichizungusa chunhu. Ndaiona ichitaura chimwe chunhu chikafamba. Amen.
I hope you're not asleep. Oh my.
Ndinofunga kuti hamuna kukotsira. Oh, ini zvangu.
Speak and something happened.
Yes.
Boy. What happened?
Kutaura chimwe chobva chaitika. Mwari ngaarumbidzwe. Chii chakaitika?
And we find out he confessed his sin and just as soon as he done it.
Zvino tinoona kuti akareura chivi chake uye pakarepo paakadaro.
This great voice that had been speaking flew down, took his hand.
Inzwi guru rakanga richitaura rakadzika rikabata ruoko rwake.
Took the tongs, picked up a coal, placed it up on his hand, come laid up on Isaiah's lips and cleansed him.
Rikatora mazimbe, rikatora zimbe, rikariisa mumaoko ake, rikauya, rikaisa pamiromo ya Isaya, uye ndokumuchenesa.
Notice! He never sent him off to get a PhD degree.
Chirachedzai! Ana kumutuma kuti andotora degree ye PhD.
He never gave him a book of rules to learn.
Ana kumupa bhuku romurayiro kuti adzidze.
But he, God was showing the prophet that his cleansing power was by fire off the altar.
Yeah.
Amen.
Asi iye Mwari akanga achiratidza muprofita kuti simba rake rokuchenesa raibva pamoto waiva paaritari. Amen.
God's cleansing power today is not recite a creed or join a church.
Simba raMwari rokuchenesa nhasi hakusi kudzokorora dzidziso dzavanhu kana kuva nhengo yechechi.
It's the power of the Holy Ghost and fire that comes down and cleanses a man from all of his unbelief. Amen.
Isimba roMweya Mutsvene nomoto rinochenesa munhu kubva pakusatenda. Amen.
God's way of cleansing a prophet is by fire, not by creed.
Nzira yaMwari yokuchenesa muprofita inzira yemoto, kwete nedzidziso dzavanhu.
What would the prophet know about a creed?
Muprofita angazivei pamusoro pedzidziso dzavanhu?
He's going to be used of God.
Achazoshandiswa naMwari?
The word was going to be made manifest through him. So he couldn't give him a creed if he hold on to that creed.
Shoko raizoratidzwa kubudikidza naye nokudaro haangamupi dzidziso dzavanhu, angazobatirira padzidziso dzavanhu idzi.
So he took the fire off the altar and cleansed the prophet.
Nokudaro akatora moto kubva paaritari akachenesa muprofita.
Confession first, then cleansiness by the fire. Glory to God.
Kureurura kutanga, wozochenesa nomoto. Mwari ngaarumbidzwe.
Oh, watch! Confession first, cleansing second, commission third.
Yeah. Oh, tarira, kureurura chokutanga, kucheneswa chechipiri, kutumwa chechitatu. Amen.
There you are!
Mazuona ka!
First confession, I'm wrong! Second cleansing, justification, sanctification, and the baptism of the Holy Ghost.
Chokutanga kureurura ndiri kanganisa. Chinhu chechipiri kucheneswa, kururamiswa, kucheneswa, nokubavadzwa noMweya Mutsvene. Maona.
Confession, cleansing, commissioning.
Kureurura, kucheneswa, kutumwa.
Go ye into all the world and preach the gospel. These signs will follow them that believe. Amen.
Endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose evhangeri, zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda. Amen.
After confession come cleansing, after cleansing comes commissioning.
Mushure mokureurura munouya kucheneswa, mushure mokucheneswa munouya kutumwa.
Preach the gospel, heal the sick, no matter what people said.
Paridza evhangeri, podza vanorwara, hazvina mhosva kuti vanhu vakati.
He found that precious little prophet died under persecution by being sawed to pieces with a saw.
Yeah, pakupedzisira muprofita anokosha uyu akaurawa achitambudzwa nokudimurwa dimurwa nesaha.
Remember, it was when Isaiah made his confession
that he was wrong.
Rangaraiwa Isaya, kareurura kuti akanga kanganisa.
He'd been altogether wrong. He'd been leaning upon his creed. See?
Akanga kanganisa kwazo. Akanga kazembera padzidziso yake yavanhu. Maona?
Leaning upon the man, a man-made affair.
Akanga kazembera na nomunhu. Zvinhu zvakagadzirwa nomunhu.
He saw a king that was a great man. He was a religious man. But he saw that all men will fail. See?
Akaona mambo. Akanga ari munhu mukuru. Akanga ari munhu haina mata. Asi akaona kuti vanhu vose vanokundika. Maona?
But when he changed that and looked up here and saw a vision who God was, then he said, I want to confess, I'm wrong.
Asi pakashandura izvi akatarisa kumusoro uko uye akaona chiratidzo kuti Mwari aiva ani, ipapo akati ndiri kuda kureurura kuti ndinokanganisa.
Them old creeds won't work no more because they're done dead and failed, see? They're leprosy stricken.
Dzidziso dzavanhu dzakare idzi hadzichashandi zvakare nokuti dzakafa uye dzakakundika, maona. Vakarohwa namaperembudzi.
But I've seen the glory of God made manifest.
Asi ndiri kuona kupinya kwaMwari kuchiratidzwa.
A creed can't manifest that. A creed can't say it that way. A creed can't do it that way.
Dzidziso yavanhu haikwanisi kuratidza izvi. Dzidziso yavanhu haikwanisi kuzvitaura nenzira iyi. Dzidziso yavanhu haikwanisi kuzviita nenzira iyi.
It takes Christ to do it that way.
Amen.
Zvinotora Kristu kuti azviite nenzira iyoyi.
And as soon as he saw that, he said, now, I've been altogether wrong, Lord.
Zvino pakarepo pakaona izvi akati, zvino ndanga ndichikanganisa Ishe.
And then come the cleansing. Then come the commission. Oh, my.
Zvino ipapo pakauya kucheneswa. Ndokuzouya kutumwa. Oh, imiwe.
It was then that the cleansed Isaiah, when God called, who will go for me?
Ndipo pakazocheneswa Isaya, Mwari pakadana, ndianiko ungandiendera.
It was Isaiah that said, Lord, here am I. Send me. The cleansed prophet.
Zvino ipapo Isaya akati, Ishe, ndiri pano, ini nditumei. Muprofita akanga acheneswa.
Oh, don't you see influence?
Oh, muri kuona here simba rokufurira.
Don't take the influence of Marcella. I hope that's not a name in here.
Musabvuma simba ramaitira amatera. Ndinotenda hapana munhu ane zita rakadaro muno.
Don't take the names of the influence of some little girl who goes to high school with you or common school.
Musatora mazita okufurira kwemumwe musikana anoenda kuchikoro chikuru newe kana chikoro chavazhinji.
Or the next door neighbor that cuts your hair and wears shorts, don't take that influence.
Kana mwakidzana wako anogera vhudzi rake nokupfeka zvikabudura, musabvumira simba rezvinhu izvi.
Don't take the influence of some creed pastor that would deny the word of God and give you a creed. Don't take that influence.
Musatora maitiro mufudzi anotenda dzidziso dzavanhu oramba shoko raMwari achitora dzidziso dzavanhu, musatora maitiro ake.
But stand there until you see the glory of God fall.
Asimira apo kusvika waona kupinya kwaMwari.
See something move by its effect. It did happen just the way that God said it.
Ona chimwe chinhu chichiitika nenzira yachakataurwa naMwari kuti chaitika.
Then cry out, woe is me, Lord. I've been wrong.
Ipapo udanidzira, ndine nhamo Ishe, ndanga ndichikanganisa.
Cleanse me now, Lord. Cleanse me. Spirit of the living God, fall fresh on me.
Ndichenese iko zvino Ishe, ndichenesei, mweya waMwari mupenyu ngauye pandiri patsva.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be.
Zimbe remoto parakabata muprofita richimuchenesa nokuchenesa kunokwanisika.
When the voice of God said, who will go for us?
Apo inzwi raMwari parakati ndiani angatiendera.
Then he answered, Master, here am I.
Zvino akapindura, Tenzi, ndiri pano, nditumei.
Send me. He was ready. He saw something. Yes, sir.
Akanga agadzirira. Akanga aona chimwe chinhu. Hongu changamire.
Millions now in sin and shame are dying.
Mamirioni muzvivi nokunyadziswa ari kufa.
Listen to their sad and bitter cry.
Tererai mukuchema kwavo kunonzwisa tsitsi nokushungurudzwa.
Hasten, brother, hasten to the rescue.
Chimbidzika, hama, chimbidzika, kundobatsira.
Quickly answer. Master, here am I.
Pindura nokuchimbidzika, Tenzi, ndiri pano.
Something's got to be done. It's later than we think it is.
Chimwe chinhu chinofanira kuitwa. Nguva yapera kupfuura zvatinofunga.
May the vision of God so influence the people that they might see that the same God was in the temple of Isaiah is the same God in his holy place today.
Dai chiratidzo chaMwari chikaita simba pavanhu kuti vakwanise kuona kuti Mwari akanga ari mutemberi naIsaya ndiye Mwari ari munzvimbo yake tsvene nhasi.
He's in the holy place of the Holy Spirit. He is the Holy Spirit.
Ari munzvimbo yake tsvene yomweya mutsvene.
He once was flesh, now he's spirit, moving among his people, showing himself alive.
Aimbova nyama, Iko zvinova vamweya uri kufamba pakati pavanhu vake achizviratidza pachake kuti mupenyu.
Not a dead creed, but a living Christ. Same yesterday, today, and forever.
Kwete dzidziso yavanhu yakafa asi Kristu anorarama asingashanduki zviro nanhasi nokusingaperi.
Oh, Isaiah, quickly answer, Master, here, send me.
Oh, Isaiah, kurumidza kupindura tenzi, ndiri pano, nditumei.
Let us pray.
Ngatinamatei.
With our heads bound, when the coal of fire had touched the prophet,
when the coal of fire had touched the prophet,
making him as pure could be, when the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, here am I, send me. Together, speak my Lord, speak my Lord, speak and I'll be quick to answer thee. Speak my Lord, speak my Lord, speak and I will answer, Lord. Send me. That might be your neighbor. It might be the woman you work with, the man you work with.
Pamwechete, anogona kunga ari muvakidzani wako, anogona kunga ari mukadzi waunoshanda naye, murume waunoshanda naye.
But there millions now in sin and shame are dying. In creeds and denominations. Oh, listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Speak, my Lord. Speak. I saw a vision from the Lord. I saw it happen.
Mudzidziso dzavanhu nomadenomination. Ndakaona chiratidzo chakabva kuna She. Ndakaona chichiitika.
Can I be quick to answer? He's already spoke now.
Atotaura kare zvino.
Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me. Now, with your heads bound, I wonder tonight, as I told you coming down, I tried to study something that I think would help you.
Nomisore edu yakakotamiswa, handizi usiku uno. Sezandakuudzai pananga ndichiuya ndinoedza kutsvaka chinhu chandinofunga kuti chingakubatsirai.
You seen that prophet? He was a great man. He was born for the purpose of being a prophet.
Mwana muprofita uyu akanga ari mare, akanga akaberekerwa chinangwa ichi chokuva muprofita.
He found out if he took the wrong road, he's leaning on the arm of Uzziah, a king.
Akaona kuti akanga atora nzira isiriyo, akanga azembera pana Uzziah mambo.
He saw you can't lean upon the arms of flesh. It's perishable. It's wrong.
Haukwanisi kuzembera pamunhu wenyama anofa. Hazvina kunaka.
But look high and see God sitting high upon his throne.
Achitarisa kumusoro uone Mwari akagara pachigaro chake.
Look up there at Jesus. He said, I'm the same yesterday, today, and forever.
Tarira kumusoro uone Jesu. Akati handishanduki zviro nanhasi nokusingaperi.
Let him pick you up in the spirit. Watch and see if he ain't the same yesterday.
Rega kusumudze mumweya, tarisa uone kuti haasi mumwe chete here zuro.
When that little Isaiah saw God's vision move down him into that temple, he's ready to confess his wrong.
Isaya pakaona chiratidzo chamwari chiratidzwa mutemberi akanga agadzirira kureurura kudarika kwake.
He was ready to confess that he hadn't did nothing right.
Akanga agadzirira kureurura kuti hapana chakanaka chaakanga aita.
Did he fly to the nation then? Did he do everything that was right then?
Zvino akazoenda munyika. Akazoita zvinhu zvakanga zvakanaka here?
Everything that he could do, finally he sealed his testimony with his blood.
Zvose zvaakazoita kusvika pakupedzisira akasimbisa chapupu chake neropa rake.
I think that would be the feeling of all of us.
Ndinofunga kuti ndiwo manzwi redu tose.
How many feels that you'd like to say, hear God say, you'd say to God, here am I, send me, raise your hands.
Vangani venyu vanonzwa kuti vanoda kuti kunzwa Mwari achiti, kuti uri kuda kunzwa, kuti utaure kuna Mwari, ndiri pano nditumei, simudzamauka venyu.
Here am I. Let me testify to the milkman. Let me testify to to anybody that I can. Do something. Let me do something, Lord.
Ndiripano regai ndipopurire murume anotengesa mukaka regai ndipopurire munhu wose wandinokwanisa kuona regai ndiite chinhu chose regai ndiite chimwe chinhu ishe.
I don't ask to be a preacher. I don't ask to be this.
Andisi kukumbira kuva muparidzi. Andisi kukumbira kuva izvi.
Lord, if I'm a farmer, make me a farmer that can testify to my neighbor farmer.
Asiche kana ndiri murimi ndiite murimi anokwanisa kupupurira kuma vakidzani wangu murimi.
Let me be a farmer that when I sell my grain, I can testify to the grain operator.
Ndiite murimi wokuti kana achindotengesa mbeu dzake, ndinokwanisa kupupura kuna vandinenge ndichishanda navo.
Let me be a farmer.
Regai ndive murimi.
If I'm a woman, let me testify to the insurance man.
Kana ndiri mudzimai, regai ndipupurire murume weinsurance.
Let me testify to the milkman, to the paper boy.
Regai ndipupurire murume anotengesa mukaka, mukomana anotengesa mapepa.
Let me do something, Lord.
Regai ndiite chimwe chinhu ishe.
Let me go in the neighborhood and find favor with my sister here next door who's evil and wrong.
Regai ndifambe munharaunda ndiwane kufarirwa nehanzvadzi yangu inogara pedyo neni anoita zvakaipa nokukanganisha.
Let me give her a testimony with sweetness.
Regai ndimupe chapupu mukutapira.
Let me cover my face with my wings of humility. Let me cover my feet likewise.
Regai ndifukidze chiso changu namapapiro ounyoro. Regai ndifukidze tsoka.
Let me be reverent in your presence. But send me with two more wings, Lord, quickly to somebody.
Here am I.
Send me.
And
in this respect, let's all stand then and make ourselves a consecration service to God. The Almighty is here. You believe it?
Samasimba ari pano. Munozvitenda here?
We are in His divine presence. Don't forget that now.
Tiri mumupo hwake uchene. Musakanganwa izvi zvino.
His presence is right here, just the same as it was.
Mumupo hwake huri pano. Sezvakanga huri.
Frankly, since I've been staying here, I saw four or five visions already happen. That's right.
Chokwadi kubva pandamira pano, ndaona zviratidzo zvina kana zvishanu zvaratidzwa. Ndizvozvo. This also.
It's been over two or three people have blown to your church that didn't say nothing. But it's here just the same. All right.
Pana vanhu vaviri kana vatatu vomuchechi muno vasina chavambotaura asi zviri pano zvakadaro. Zvakanaka.
Now what we want to do, each one of you in your own way, let's consecrate ourselves to God.
Zvino zvatiri kuda kuita, mumwe nomumwe nenzira yake ngatizvipirei kuna Mwari.
We see the sign appearing. Of His blessed coming, lo and behold, the fig leaves now becoming green. The gospel of the kingdom has gone to every nation, and we're near the end can be seen. Is that right? Then gladly away we'll hail the message of His blessed appearing. Soon He's coming in glory to tell to one and all. Then awake ye saints of the Lord, while slumber when the end is nearing. Let's get ready for that final call. Amen. Nations are breaking. Israel's awakening. She's a nation now. The signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered with horrors encumbered. You see it coming right yonder. Not only nations, but churches. Return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Men's hearts are failing for fear. Be filled with His Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. False prophets are lying, God's truth they're denying. That Jesus the Christ is our God. You know they are. But we'll walk where the apostles have trod. For the day of redemption is near. Men's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Wipe off that denominational smoke. Wipe off that worry smut.
Visai uti wama denomination. Kati visai china enyika.
The blood of Jesus Christ is more than sufficient to cleanse you.
Roparase Jesu Christo, rakati kwanira kuti tichenese.
Look up, let your lights be shining.
Amen.
Take those wings and fly to somebody right away.
Tarira kumsoro, Regai mwenje yenyu ipenye. Torai mapapira yenyu mbururike kuenda kuno mumwe munhu.
Let's raise our hands and say, God, here am I, send me.
Ngatisimudze maoko edu zvino totaura kuti Mwari ndiri pano nditumei.
Heavenly Father, consecrating myself to you tonight, Lord, with this church.
Baba wedu ari kudenga, ndozvipira kwamuri usiku huno ishe nechechi ino.
After this message, stern, hard, here am I, Lord, send me.
Mushure mwemaridzo ii yakananga yakaomarara ndiri pano ishe nditumei.
Here's my church, Lord. May they cover their face with reverence. May they cover their feet in humility.
Heino chechi yangu ishe. Dai vakafukidza zviso zvavo nokuremekedza. Dai vakafukidza tsoka dzavo nounyoro.
Maybe they have the courage to fly with the message quickly to somebody else. Grant it, Lord.
Dai vakava nokushinga kwokubhururuka nemharidzo nokurumidza kuno mumwe munhu zviite ishe.
May they testify with sweetness. Be the salt of the earth with its savior in it.
Dai vakapupura zvino ungwaru vave munyu kunyika nokuchengetedza kwavo kurimo.
Lord God, this is our sacrifice. This is our offering. This is our thanksgiving.
Ishe Mwari, ichi ndicho chipiriso chedu. Ichi ndicho chipo chedu. Uku ndiko kutenda kwedu.
This is what we long for, Lord.
Ichi ndicho zvatinoshuva, Ishe.
Send us tonight to somebody that's lost.
Titumei usiku huno kuno mumwe munhu akarashika.
May we pull them into church tomorrow somewhere.
Dai tikauya navo mangwana kuchechi vachibva kune imwe nzvimbo.
May we teach them the way of the Lord.
Dai tikavadzidzisa nzira yaShe.
May they be saved, Lord, for it's later than we think. Grant it, Lord.
Dai vakaponeswa ishe nokuti nguva yapera kudarika zvatinofunga zviite ishe.
May we mean this in our hearts as we speak it, Lord.
Dai tikarevesa izvi mumwoyo yedu zvinopatiri kuzvitaura ishe.
Take a coal of fire of the Holy Ghost off the altar of Calvary. Touch each heart and lip tonight, Lord, that we speak no lies, that we speak the truth. Take us tonight, Lord, just what we are.
Torai zimbe romoto romweya mutsvene kubva paaritari yapakarivhari. Batai mwoyo yose nemiromo yose usiku huno ishe, kuti tisataura nhema, kuti titaure chokwadi, titorei usiku huno ishe sezvatiri.
All of us are not preachers. All of us are not prophets. All of us are not speakers with tongues.
Tose hatiswa parizi. Tose hatiswa profita. Tose hatitauri nendimi.
All of us are not miracle workers, but all of us have something to do.
Tose hatiti mashurasi. Tose tine chinu chokuita.
Show us where it is, Lord. Testify. Sing or pray.
Tati dekuti ndechipi chokuita ishe. Kupupura, kukimbira imi, chikurumbizai.
And like bread upon the water, it will return some glorious day.
Uyeze chingwa pa msoro pemvura. Sha dzoka rimwe zuva.
Grant it, Lord. Here we are.
Zvite ishe tiri pano.
Send us to our neighbors to wherever we can. To our fellow man. And tell him of the coming of the Lord. Grant it, Father.
Titumirei kwavakidzani vedu kwose. Kwatinokwanisa kuenda kune hama dzedu. Tivaudze nezvokuuya kwaShe. Zvite Baba.
Bless us now. May we have good rest in our bodies tonight. May we rise and come to church in the morning.
Tiropa vadzai zvino dai tikazorora zvakanaka usiku huno. Dai tikamuka tikauya kuchechi mangwanani.
And may you speak so powerful tomorrow that you'll not leave one stone undone. That every man will know how to enter into this.
Dai mukataura zvine simba mangwana kuti musasiya pane dombo risina kupidigurwa kuti munhu wose azive kuti anopinda sei mazviri.
Teach us, Lord. We're waiting.
Tidzidzisei ishe, takamirira.
Teach us in the morning how to come to this full measure where we can be sons and daughters of God.
Tidzidzisei mangwana kuti tinosvika sei pakuva vanakomana navanasikana vaMwari.
We wait on thee, Lord, with the coal of fire ready to be put on our lips.
Tinomirira imi ishe, nezipe romoto rakagadzirirwa kuti riiswe pamiromo yedu.
We're waiting, Father. In Jesus' name.
Takamirira Baba, muzita ra Jesu.
Now with our heads bowed, I'll ask the pastor then to come forward for the dismissing service.
Zvino takakotamisa misoro yedu, ndichakumbira mufudzi zvino kuti auye mberi kuti achipedzisa.
God bless you. Hope to see you in the morning now.
Marakuropafadzei, ndinotarisira kukuonai mangwanani. Mangwana.
God be with you. Heal all the sick and afflicted among us. Make everyone of you.
Mari ave nemi, apodze vanorwara nevanotambudzwa pakati pedu. Aite mumwe nomumwe wavo.
God feel filled with the Spirit right now.
Hallelujah.
Ndiri kunzwa kuzadzwa nomweya iko zvino.
I feel the Holy Ghost. I feel His presence.
Ndikunzwa mwe amtsene, ndikunzwa upo hake.
I know he's here.
Hallelujah.
I'm positive he's here. I see.
Ndinoziva kuti ari pano. Ndinoziva kuti ari pano. Ndikumuona. Ndinoziva kuti ari pano.
I see moving. That great pillar of fire. Glory.
Ndinomuona achifamba. Shangwe yemoto iyi huru. Mwanga arumbidzwa.
Hallelujah.
See the manifestation of his being.
Hallelujah.
The deity of his presence.
Oh, glory.
Great August being.
Kuratidzwa kwohunhu hwake, kuzara kwohupo hwake, upo kwohunhu hwake.
God, hover over this.
Amen.
Let not one of them be lost, I pray.
Hallelujah.
Mwari wakawa nawa. Ndinoona madakuti pareke kuwa nomumwe wavo anorashika. Mwari ngaarumbidzwe.
Amen.